maita henyu ama borders ngatirambei takamira manheru ano kwekanguva tichikotamisa misoro yedu kuti tinamati zvino tiine misoro yedu yakakotamiswa pane chikumbiro here chaungada kuzivisa kuna mwari chizivise neruoko rwakasimudzwa mwari vape chimwe nechimwe chazvo
baba vedu vari kudenga tauya manheru ano nemuzita remwanakomana wenyu ishe jesu uyo anodikanwa tinouya tichinamata tichitenda kuti muchatipa zvikumbiro zvakumbirwa manheru ano nekuti tinotenda baba kuti zvinobva pamwoyo wakaperera kuti zvechokwadi vane chavanoda uye chinodikanwa ichi ndechekuitira kubwinya kwenyu uye tinonamata kuti mugovapa zvikumbiro zvavo mumwe nemumwe wavo zvino huno huri usiku hwechipiri mushumiro tinokutendai nemanheru apfuura nekuda kweava vakauya kumberi kuzogamuchira kristu semuponesi wavo tichivimba kuti mumwe nemumwe akanga achidzoka kumusha kubva muchinhano chekudzokera kumashure kuti chiitiko chavo chakavandudzwa vanoziva tinoziva kuti mwari vamire neruoko rwakatambanudzwa rwakagadzirira kugamuchira muparadzi uyu paari kudzoka uye avo vanga vachitsvaka rubhabhatidzo rumweya tinonamata mwari kuti muzadze mwoyo yavo nerunako rwenyu netsitsi nesimba zviitewo ishe zvino manheru ano patichanamatira vanorwara kana kuri kuda kwenyu tinovimba kuti hapazova nemunhu ane utera pakati pedu manheru ano kana shumiro yapera dai avo vari kufa nedambudziko remwoyo vapodzwa avo vari kufa nekensa yo vana chiremba vakarwisa nesimba vachiedza kuponesa upenyu hwavo asi zvichiita sepasina tariro asi mwari kune bhasamu mugiriadhi uye tinotenda zvikuru kuti kuziva izvozvo nekugoverana vimbiso dzamwari mumwe kune mumwe tinonamata kuti mugouya pakati pedu manheru ano nekutenda kukuru ishe zvekuti panozova nenguva huru uye tinonamata kuti muve mazviro kwazvo chaizvo chaizvo munhu wese manheru ano ishe kuti kana tichinge tabva pano tichienda kudzimba dzedu kuti tigoti sevaya vakabva kuEmaus nezuva riya mushure mekufa kuvigwa nekumuka kwaishe wedu vaifunganya vari munzira akanyatsomuka chaizvo here kana kuti kwete Asi paakavapinza mukati munguva yemanheru senguva ino kana kuti kumberi zvishoma mikova yaka itai rugare rwenyu netsitsi dzenyu o mwari zvive nesu uye nokutibatsira uye mudzikinure munhu wese ishe anotambudzwa regai mweya mutsvene aite basa guru raakatumwa kuti aite pakati pedu uye tichakotamisa misoro yedu mukuzvininipisa nemuunyoro uye tigopa kutenda nerumbidzo kwamuri tinozvikumbira nemuzita rajesu amen hama iyi ichangobva kuisa pano zvikumbiro zvemunamato uye tinoimba kuti ishe mwari vachatipa izvi nezvizhinji zve mahengechefu nehongu zvino tinotenda mukunamatira mahengechefu evanorwara nevanotambudzwa zvino tinozvitora kubva mubhaibheri imwe nguva musouth africa ndinotenda rimwe remabhuku kunze uko avainawo rine mufananidzo wavo ndakanga ndine masaga makuru akawanda azere nemahengechefu akanga atumirwa nevanhu uye vakati hama branham vanotenda zvemweya mweya zvakanyanya nekuti vanonamatira mahengechefu uye zvaisava zvemweya mweya zvinongova mumagwaro uye zvino tinocherechedza kuti izvozvo ndinotenda kuti Pauro aitenda zvikuru zvepamavambo ari mumagwaro mune zvese zvaaiita. Zvino tose tinofanira kutenda izvozvo nekuti kutenda Bhaibheri. Mwari havaizobvumira murume uyu kunyora Bhaibheri mabhuku ari mubhaibheri zvaakaita. Ndinotenda kuti Pauro wetestamende itsva aiva saMozisi weyekare. Zvino Pauro akanga ari muprofita mumishinari kune vemarudzi. Zvino tiri kuvimba kuti mune izvi kuti vanhu vachanzwisisa kuti Pauro, zvino pandinofunga kuti akazvigamuchira kuti munoziva Eria imwe nguva muprofita mukuru washe, mumwe mukadzi mushunemi akafirwa nemwana. Zvino saka akauya kuna Eria ndokumubvunza nezvemwana. Zvino akati, tora tsvimbo iyi kuna Gehazi muranda wake, enda unoiisa pamwana. Uye ndinotenda kuti ndizvo izvo uko Pauro akawana pfungwa yekuisa mahengechepfu. Nekuti Eria aiziva kuti chero chipi chaaibata chainge chakaropafadzwa. Kana bedzi aingokwanisa kuita kuti mudzimai uyu atende zvimwe chetezvo, asi kutenda kwemudzimai kwakanga kusiri mune zvaakabata, kwaiva muprofita wacho. Zvino tinoona kuti munguva yaPauro vakatora mahengechefu nemaapuroni, vanhu kutenda kukuru vakatenda. Uye vakaisa mahengechefu aya nemaapuroni pamusoro pevanhu, uye mweya yakaipa ikabuda mavari. Zvino ivo ndokupodzwa. Asi tinoziva kuti Pauro akaenda kare kare, asi mweya mutsvene uchiri pano. Zvinongova havaremekedzi munhu, uye vanopa vanhu nyasha pakati pevanhu vashumiri. Kutenda kuti murume uyu chimwe chinhu pamusoro pake chinoratidza kuti Mwari vane mufundisi iyeye. Uye vozvitenda izvozvo, zvino vose vanotenda vhangeri rakazara vanotora mahengechefu, maapuroni nezvimwe zvakadaro kubva pamitumbi yavo, uye voaisa pamusoro pevanorwara nevanotambudzwa, uye vanopora. Zvino tine kubudirira kunotodarika neizvozvo kupfuura chero chinhu nazvino chati. Pano imwe nguva yakapfuura mumwe mudzimai mudiki wechijeremani ndinoatumira kunze ari muzviuru. Zvino iye akagamuchira rimwe ravo ndokuti vavakidzani vake vapinde. Akanga asina mufundisi, saka akaita kuti vavakidzani vauye kuzonamata. Zvino akaroorera kukanganisa kwake kwese. Pane chinhu chimwe chete chaunofanira kuita, kugadzirisa zvinhu namwari, nokuti dambudziko racho rinogona kunge riri pauri nechikonzero ichocho, uye nokudaro kuti riri kunze kuna Mwari. Saka reurura zvivi zvako zvese. Zvino paakadaro akaiisa paari. Ainge akaremara ne arthritis kwaanga aite makore 20, uye akati, zvakanaka iwe mudhara dhiabhori, zvino mabasa aitwa. Saka ibvapo zvino ndouya, akanyatsosimuka ndokufamba achibva pawiricheya, zvinonguva nyore saizvozvo. Maona akati, zvakanaka, zvinhu zvose zvapera, zvino mabasa ose apera, saka chingosimuka ufambe uchienda. Ndiyo nzira yatinofanira kuzvitenda nayo. Nenzira iyoyo bedzi zvingori nyore sezvatingagona. Isu vanhu mazuva ano vanoita kuti vhangeri rive rakanyanya kuomarara kuvanhu. Maona, ndicho chakagara chiri chikonzero sei richienda nepamusoro pevanhuwo zvavo. Uye evhangeri rakatumirwa kuna vose, asi kazhinji vanhuwo zvavo ndivo vanorinzwa. Ruka akati, vanhuwo zvavo vakanzwa Jesu nemufaro. Vanhuwo zvavo. Zvino saka Mwari vanoriita kuti ringe riri nyore kwazvo. Vakati muna Isaya, kunyange benzi harifaniri kukanganisa munzira, saka hatidi kuriita kuti riome. Riri nyore, unyoro hwekuritenda kunguva nekutenda. Usabva pariri, nyatsogara naro. Zvino Mwari vachagadzirisa zvimwe zvacho zvose. Zvino usiku hwapfuura ndakakunonotsai. Ndichaedza manheru ano kunamatira vanorwara, uye ndinofunga kuti Bhili andiudza nguva shoma yapfuura kuti apa chitsama chemakadhi ekunamatirwa kuvanhu. Chikonzero tichidaro ndechekuti tivachengete vari mumutsara, kuti ndiani anokwanisa kuuya uye ndiani asingakwanisi, uye mune mumwe anowana kadhi anokwanisa anogona kuuya kupuratifomu. Asi chero ani zvake akambopinda mumusangano anoziva kuti panoita 5 vanopodzwa muungano, poita 1 anopodzwa papuratifomu. Vatogara vakawanda vari muungano. Kutenda. Zvino vanhu vazhinji vanoda kuti uise maoko pamusoro pavo. Zvakanaka chose, igwaro. Jesu akati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko pamusoro pevanorwara, vachapora. Zvino ndiro shoko raMwari, saka tinozvitenda. Zvino asi makacherechedza here? Izvi zvainge zvakarerekera kutsika yechiJudha. Zvakanga zvisina kudaro nemarudzi. Zvino mwanasikana waJairosi paakanga avete ave pedyo nokufa, vakatumira Ishe Jesu. Zvino paaka vari munzira yake kuendako, musikana ndokufa, zvichida murwendo rwake kubva kumahombekombe egungwa kusvika kumba kwacho. Zvino mumhanya akauya akati, musavanetsa, atofa kare. Zvino tarisai zvakataurwa naJairosi. Akati, mwanasikana wangu ave pachinhano chekufa, asi huyai muise maoko enyu pamusoro pake uye achaita zvakanaka, achapodzwa. ChiJudha ichocho, nekuti akanga ari mudzidzisi Rabhi. Asi makacherechedza here muRoma wemarudzi? Jesu paakauya kuzopodza muranda wake akati, handina kukodzera kuti muuye pasi pedenga remba yangu.
uye akati chingo ndiri munhu ane masimba. Akati ndinoti kumunhu uyu enda uye anoenda, kumunhu uyu huya zvino anouya. Munoona, aitaura kuna Jesu kuti akamucherechedza pachake Kristu kuva nesimba pamusoro pezvirwere zvose, sezvaaiva nesimba pamusoro pevarume zana vaiva pasi pake. Maona, ndiri munhu ane masimba zvakarewo, uye ndinoti kumunhu uyu ari pasi pesimba rangu, iwe huya kana kuti iwe enda, iye anozviita. Ingotaurai shoko chete, muranda wangu achararama. Ndizvozvo makacherechedza here zvakataurwa natenzi wedu? Akatendeuka akati, handisati ndaona kutenda kwakadaro muIsraeri. Maona, maona, ingotaurai shoko, ndizvo chete zvaunofanira kuita. Nekuti aiziva kuti urwere hwese uye kutambudzwa kwese nezvinhu zvese zvakanga zviri pasi pesimba raKristu. Chaanongofanira kuita bedzi kutaura shoko. Zvino akatumira shoko rake ndokuvapodza. Maona, saka tinoziva kuti tinoda shoko rake, ishoko rinotisunungura. Zvino manheru ano, kana muchichengeta zvinyorwa, ndinoda kupa nheyo diki. Usiku wapfuura chikonzero ndisina kunamatira vanorwara nezuro manheru. Chekutanga, handina kuziva kana vaitendera kunamatira vanorwara muchechi muno kana kuti kwete. Ndaiziva kuti vaidaro muchechi, boka rehama vaiutsigira nemari, asi vaidaro muchechi. Uye ndinoda kuchenjerera zvikuru kuti ndirege kuita chinhu chinounza chigumbuso kana chidziviso. Ndinongoda kuita sezvandinofunga kuti ndicho chinhu chakanaka kuita. Uye zvakare ini ndakaona vose vairwara nevanotambudzwa. Zvino imwe hama ndokuti chokwadi, vanozvitenda. Nhasi ndazokaruka ndaziva Open Bible Church iyi kuti ini zvangu shamwari dzakadaro dzinoshamisa dzandinadzo muchechi iyoyo. Hama Michel vaiva mumwe wavo. Mumwe usiku taiva nemusangano kuchechi yahama Michel. Zvino mukwasha wavo akanga asina Mweya Mutsvene. Ndakanga ndisingazive mukwasha wavo kana mwanasikana wavo. Zvino akanga aripo, uye akanga asingabereki, akanga asina vana. Ndichiri kutaura, Mweya Mutsvene wakataura kumusikana uyu ndokuti, zvanzi naJehovha, uchava nemwana, uye murume wako akagara kunze uko. Zvanzi naJehovha, anogamuchira Mweya Mutsvene, akagamuchira Mweya Mutsvene. Usiku ihwohwo, mushure meshumiro, hama Brian vakanga vasati vambova nevana ipapo. Saka vakatanga kuadana kuti asekuru, mumwedzi 9 mwana wacho ndokuuya. Saka hauna kumbobvira wakakundika. Ini utarisei paunotaura kudaro? Zvakatokwana saizvozvo. Ndine makore 53 ekuberekwa. Ndakaona zviratidzo kubva ndichiri kakomana kadiki chaizvo. Handisati ndamboona chimwe chazvo chichikundika. Uye hachigone kukundika. Mwari havagone kukundika, ndicho chinhu chimwe chete Mwari chavasingagone kuita. Havagone kukundika, uye havatombogona nekuti ndiMwari. Uye zvino tinoda kuverenga shoko pano apa mubhaibheri, nokuti ndinoziva kuti mashoko angu ishoko remunhu. Aya mashoko aMwari, naizvozvo harikundike. Uye zvino manheru ano, pakuverenga gwaro diki, ndinoda kutora nzvimbo dzakati kuti kutanga. Ndinoda kuverenga kubva setsika yemazuva ese zvino. Ingori nzira yekuverenga neshumiro yemazuva ese kuita sekuipa hwaro. Maridzo, kana ukasanzwisisa nyaya yacho, chingo iwe unofanira kuva nekutenda. Pane nzira imwe chete yekupodzwa kana kuponeswa nayo, zvino kubudikidza nekutenda. Manyawi ako iwayo haakuponese, pfungwa dzako hadzikuponese. Kunofanirwa kunge kuri kutenda. Uye kutenda hakudaro, hakugone, hakumbofa kwakakundika kana uchinyatsozvitenda. Zvino zvaipira kuti hatina kana mwedzi zvavo muno muguta. Mune imwe auditorium kwekuti tikangotora mharidzo dzekutenda tovakira vanhu kune izvozvo. Torega vanhu vose ava vanorwara vari mose muchivakwa pano, vagere pano, tovarega vachiuya. Takatarisa usiku mushure meusiku, toona zvinoitika. Takatarisira kutenda kusvikira chimwe chinhu chanyatsobata, vobva vachiwana. Kana iko kana kutenda kwabata, kuripo zvokutogara, hakuzombofa kwakazungunutswa. Hapana chinhu chingambozungunutsa kutenda. Ndinoona mumutsara wokunamatirwa vangangoita 99 kubva mu100 yoga yoga vanouya papuratifomu. Oh, ndakanzwa vanhu vachiti, oh hama Branham, ndinako kutenda kwese. Zvino vari kuitei kumusoro ikoko? Maona, maona, munoona, ini itariro panzvimbo yekutenda. Maona, kana kuri kutenda unoziva chimwe chinhu, kunongova mazviro kwazvo kana wakagara pano. Kunotova mazviro kwazvo kupfuura kugara kwawakaita pano. Ipfungwa yechitanhatu. Pfungwa shanu hadzikubate. Ipfungwa yechitanhatu. Pfungwa shanu hadziratidze kutenda zvachose. Ipfungwa yechitanhatu. Uye pfungwa yechitanhatu ndiyo inoratidza nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari. Uye nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari hadzisi chinhu chekuti imwe yepfungwa shanu idzi ingaratidza. Munozvitenda here? Tarisai, kutenda, rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, unyoro, kupfava, kutsungirira. Ndiani angazvizivisa neimwe yesainzi dzenyu? Haukwanise kuzviita, kutenda, fungo yechitanhatu inobuda inozviratidza. Ndirwo rubatso rwezvinhu zvatinotarisira. Muumbo wezvinhu zvisingaoneki, haukuone, kukuravira, kukunzwa nekugunzwa, kukunhuhwidza kana kukunzwa nenzeve. Unoita kwekutenda ndizvozvo chaizvo. Uye zvino, toti ndanga ndiri kufa, uye iwe, rofu rechingwa raizoponesa upenyu hwangu. Uye rofu rechingwa richiita 25 cents. Zvino, iwe wandipa mari inotenga rofu rechingwa, 25 cents. Ndaitofara chose ne 25 cents iyoyo sekunge, uye ndopembera, sezvandaizongoita chaizvo ndiine chingwa mune rumwe ruoko, nekuti ndawana mari inokwana kutenga chingwa. Uye kana uine kutenda, uye zvisinei kuti chinhu chacho chinotora nguva yakareba sei kuti chiitike, unacho. Ndizvozvo gamaona, kuchatenga izvo zvauri kukumbira. Oh, ndinoshuva kuti ndaitangowana zvakawanda kudaro ipapo. Kana ukangokwanisa, iwe, kana ukangobata zvakawanda kudaro, kwete kutenda kwemupfungwa, asi kunobva pamoyo. Zvino hapana munhu, hapana chero kupi zvako, angambokuzunungutsa kubva pakuri. Kana chimwe chinhu chanyatsobata, zvatoringana, hawaikwanisa kuzviramba, sekusaramba kwaungaita kuti, iwe uri munhu, maona, chinongova chikamu chemazviro kwazvo, tinofara kuzvitenda. Zvino, ndinoda kutaura izvi, kuti handisi mupodzi mutsvene. Vanhu vanotidaidza saizvozvo asi handisi. Hakuna munhu ari mupodzi. Kana pakauya munhu pano achiti mupodzi, imi tarisisai munhu iyeye. Pane chinhu chakatsveyama. Uyewo, handisi muponesi. Ndaigona kuva muponesi zvimwe chete sezvandingava mupodzi, nekuti iye Kristu akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu. Namavanga ake takapodzwa. Inguva yakapfuura. Chivi chese chiri munyika chakaregererwa pakafa Kristu paKarivhari. Munozvitenda here izvozvo? Pane ropa reyananiso paaritari rezvivi zvenyika. Asi haimbofa yakakubatsira kusvikira waigamuchira nekuipupura. Uye haambogona kushanda pairi kusvikira watanga wazvitaura. Uye woigamuchira nekutenda. Zvino ndiye muprisita mukuru anoreverera pakupupura kwedu. Unoona, haakwanise kufamba. Iye akasungwa, hapana zvaanogona kuita kusvikira watanga waigamuchira uye waipupura, uye kubva pamoyo wako uchiitenda. Zvino inobva yamubata. Uye zvadaro, anogona kuenda kunoshanda pairi nekukureverera. Hezvo kaizvo. Saka zvino mumwe munhu akati, ndine kupodza maoko angu, ndine kupodza. Oh, manjika, kana kuri muruoko rwako. Zvino chii chakaitika kuKarivhari? Chii chakaitika kuropa raIshe Jesu? Kana kukwizira mafuta, kana ropa, kana utsi, moto, chero zvazvingava, kuriko kupodza. Zvino, chii chakaitika kuKarivhari? Chii chakaitika kuropa raJesu Kristu? Ndosaka vanhu vakavhiringika kwazvo. Dai vaikwanisa chete kumira zvishoma kuti vacherechedze kuti pane kuti chenhema zviro kwazvo, chiripo kungoradza chete kuti kune chechokwadi. Asi vanhu vanongo havazivi nzira yekuenda nayo. Pane zvakawanda zvakabuda zviri muzita reMweya Mutsvene. Pakava nezvakawanda zvakabuda zviri muzita rekupodza kwa Mwari kusvikira vanhu vane mafungiro kwavo. Haungambovapa mhosva zvachose pavanotya. Asi rangarira shamwari, sekungovapo kwechinhu chisina kunaka, panofanirwa kuva nechimwe chakanaka. Asi chivi chii? Chii? Kusatenda? Kururama chii? Kutenda? Zvino, chivi kunongova kururama kwakatsveyamiswa. Nhema chii? Ichokwadi chataurwa nenzira isiriyo. Ko upombwe chii? Chiito chakanaka chaitwa nenzira isiriyo. Munoona zvinhu zvose? Pane zvinhu tu chete. Ndecho chakanaka nechakaipa. Zvino, Satani haasi musiki. Panongova nemusiki one chete, ndiMwari. Satani anotsveyamisa zvakasikwa naMwari. Asi, chero bedzi uchiva nekutenda mumusiki, maari, Mwari vanochidzosa panzvimbo yacho chaiyo. Ko, kana paive nedzinde rechibage raikura uye paine vhinga rirere pariri, raizokura rakakombama, nonga bvisa chimhingampinyi chose chiri kuritadzisa uye zuva rarakatarisa kumusoro, rinozopedzisira rakudza dzinde rechibage iri rakatwasuka chaiko zvakare. Ukadzinga mweya wechina, vanhu vanobva vati, hapana kana chaitika kwandiri. Iwe unodzokera kukura wakatwasuka kana uchitenda izvozvo uye uchiziva kuti chimwe chinhu chakaitika kwauri. Hapana chinokutadzisa kutwasanuka uchidzokera chaipo zvakare. Ingobatirira pazviri, sezvakangoita zuva. Zuva ndiro rine simba pamusoro pezvese zvinomera. ZUVA rine simba pamusoro pezvose zvinomera. Kana nguva yepfumvudza yasvika, kambeu kadiki kaya kari muvhu haukwanise kukavanza. Zvisinei nekuti waisa dombo pamusoro pako, kachazvigadzira nzira yako yekubuda kubva pasi chaipo pekongiri iyoyo. uye kosimudza musoro wako nekurumidza Mwari. Upenyu, chokwadi. Ndosaka unogona kuviga mugungwa, unogona kupisa mutumbi wako kuita madota, asi ucha zvisinei nezvavangaita kwauri, uchamuka zvakare. Usvika wenyu wakawandisa huripi, huripi mupfumvudza kana mukaisa kongiri yenyu, bro, matombo pamusoro pavo. Kumucheto chaiko kwekanzira kenyu kekufamba. Sei, upenyu hwese ihwohwo huri pasi ipapo. Zuva iroro panotanga kupenyera pasi, kunenge huri pasi pekongiri, unofanira kuwana nzira yawo yekubuda nawo kunze. Unosimudza musoro wawo uye worumbidza Mwari sechokwadi chokuti zuva iroro rinotanga kuhurova huri kubuda. Ndizvozvo chaizvo. Uye sechokwadi zviri MWRNRKOMRNA ane simba pamusoro peupenyu husingaperi hose. Kana akarova mbeu ine upenyu iyoyo yakafanotemerwa, chimwe chinhu chinoitika, inobata, uye ipapo inobata ipapo, yoruka nzira yayo nemuchipingaidzo chese chiripo. Pakupedzisira inosimudza musoro wayo mudenga uye yoti, Mwari ngavarumbidzwe, ndaiziva kuti zvaiva saizvozvo. Ndizvozvo. Ndiko kutenda, zvitende. Usangoita kutenda kwakabanga, iva mutendi wechokwadi. Ndizvo zvandakadandira kuaritari kutanga manheru apfuura tisati tatanga mutsara wokunamatira. Tingadai takava nemutsara wokunamatira manheru apfuura, asi taiva nevanhu paaritari. Tinofanira kuti nheyo iiswe kutanga. Unofanirwa kusvetuka uye wobva wanoti dzvi chimwe chinhu. Ndiyo nzira yemuAmerica yekuzviita nayo. Nyatsoti dzvi setsoko iri kunhanhavira chese chese chinovaima. Ngatidzokerei tisvike pahwaro hweevhangeri Kristu, uye ipapo pamusoro pedombo iroro vakira kutenda kwako pana Kristu, kwete pamusoro pedzimwe ngano dzemumwe womuchinda ari kuuya kuno nekushamisira paruzhinji nekuenderera. Dzokai kushoko iroro uye mogara ipapo pashoko iroro, uye musasiye shoko iroro. Kana zvichipesana neshoko, zviregei zvakadaro. Kana zviri mushoko, zvitendei. Uye idzidziso yebhaibheri, kupodza kwaMwari, ine musoro yakadzikama. Kana pasina kupodza kwaMwari, ndirwo rubatso rwerumuko rwedu. Ndakaona mumvuri wemurume ari kufa nekensa yesaikoma achipodzwa zvakakwana. Ndakaona vanhu vakange vafa nechinyorwa chana chiremba chatonyorwa, vange vatofa kwemaawa 24 uye vachimuka kuupenyu zvakare. Ndinogona kuzviratidza izvozvo nezvinyorwa zvachiremba. Maona, ndinoziva kuti ndezvemazviro kwazvo. Mwari ndiMwari, havagone kukundika. Shoko ravo nderechokwadi, asi unofanira kuritenda, kwete kungorifungidzira ritende. Zvino nguva yakawanda kwazvo ingatopfuura ndichitaura nemi handingatombosvika kuchidzidzo changu. Uye zvino tinoda, kana mukandiwana ndichitaura chero chinhu, ndichidzidzisa chero chinhu chisiri mumagwaro, mune mungava kwandiri kuti mundiudze nezvacho. Hongu changamire, zvinofanira kubva mubhaibheri iri. Inofanira kuva vimbiso yaMwari, uye tobva taziva kuti ipapo mumwe chiremba akandiudza imwe nguva, murume akanaka, ndaishuva kuti dai ndanga ndine nguva nokuudzai nyaya yake yekutendeuka kwaakaita. Asi akati, oh, ndinotenda izvi Bili. Kana mumwe munhu akakwanisa kubata bango iro kunze uko, obva atenda vaizopora avo vanozvitenda. Ndakati, chiremba, ndiani angava nekutenda mukubata pabango? Kutenda haisi ngano, kunofanira kunge kwakazorora pane chimwe chinhu. Chii chimwe chazienda nakuenda chinopfuura shoko raMwari? Semuchinda mutana wechitema zasi kumaodza nyemba akati, ndingasva hangu ndamira pabhaibheri pane kumira kudenga. Mukuru wake pabasa akamubvunza kuti sei, akati, handiti bhaibheri rakati denga nenyika zvichapfuura shoko rangu harizopfuuri. Saka kana denga nenyika zvaenda, anenge achiripo nekuti amire pashoko. Uye ndizvo chete kumira pashoko iro ichokwadi. Mwari vakaritaura, hapana rimwe, hapana chimwezve chiri munyika chichatora nzvimbo yaro. Hapana masangano, hapana sangano, hapana chii zvacho chinogona kutora nzvimbo yeshoko raMwari. Uye chero chii zvacho chinopesana naro chakatsveyama pamafungiro angu. Zvino ngativerengei pano zvino mubhaibheri redu rinokosha, kubva muna mutsvene Johani tsoko 12 nendima 20. Zvino ndinoda kutora vaHebheru 13:8 kutsigira zvishoma, uye ndiro dingindira rembuserere nguva dzose. Zvino muna mutsvene Johani chitsauko 12 ndima 20, zvino kazhinji manheru ekutanga kusati kwava nekunamatira vanorwara, ndinosvika pachidzidzo ichi, uye nguva imwe neimwe ndinoedza kuwana yakati siyanei zvishoma. Zvino kwaiva nemamwe magiriki pakati peavo vakanga vakwira kumutambo kundonamata. Vamwe chetewo vakauya kuna Firipi, uyo aiva weBhetisaidha reGarirea. Uye vakakumbira kwaari vachiti, changamire, tinodawo kuona Jesu. Firipi akauya akandoudza Andrea, uye zvakare Andrea akaudza Jesu. Uye muna vaHebheru 13:8, bhaibheri rakataura muchitsauko 13 chavaHebheru, uye ndima 8, kuti Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino tinoda kusvika kumubvunzo uyu. Uye zvino ndinoimba handitori nguva yakawandisa kune vanhu ava vanonzisa urombo vari kutambudzika vagere pano mumawiri cheya nenhoo nemastrecha, uye vari muchimiro chakashata, vakaremara saizvozvo. Asi rangarirai kuti vari zvichida vanhu ava vanogona kurarama upenyu hwemazuva ese vakaremara, asi panogona kunge paine murume akagara kunze uko ane dambudziko remwoyo uye asingazvizivi. Anogonawo kuwana kwake iko zvino kana kuti anofa manheru anhu. Maona, hatizive, ngatingoitai kuti gwaro rinyatsojeka uye rive pachena kana tichikwanisa nerubatsiro rwaMwari kuti tikwanise kubatsira boka rose kuwana kuona zvatiri kutaura nezvazvo. Zvino ndine magwaro mashoma akanyorwa pano andinoda kutaura nezvavo, uye zvino ndinoda kuti munamate pamwe neni ndichidaro. Zvino mubvunzo hoyo, semumishinari ndakava nechiitiko chekusangana nemhando dzese dzezvinamato. Ndakavaraidzwa nguva pfupi yadarika muBombay, India, nemhando 17 dzakasiyana dzezvinamato, uye chimwe nechimwe chazvo chairamba Kristu naMwari. Maona, rinongova boka duku ravo. Maona, uye kune marudzi ose zvimwari, marudzi ose zvinhu zvose. Ndosaka ndisingakwanise, handizive kuti sei isu muAmerica pasi paMwari mumwe chete tiine chechi pakona yega yega saizvozvo, hatigone kuya pamwe chete tiwane kuyanana. Handitongozvinzwisise. Ndinogona kunzwisisa vanhu ivavo mumwe Mwari akasiyana, asi ko isu? Maona, zvino uye mumwe nemumwe ane pfungwa yake isinganzwisisike, asi mumwe nemumwe wavo, vavambi vavo, vakanga vari varume vakararama uye vakafa, vakavigwa uye vachirimo. Asi pane chimwe chete chazvo chinova chechokwadi. Zvino ndicho chiKristu, nokuti muvambi wechiKristu akararama, akafa uye akamukazve kuti aratidze kuti iye akanga ari Mwari, uye mupenyu zvino kwemakore 2000 ainesu, izvo zvinomuita mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Zvino ndaverenga kubva muna mutsvene Johani, tichadzokera kwekutanga kwamutsvene Johani uye tongotanga kutaura nezvaJesu kwechinguva chidiki uye timboona nezvake. Zvino kana ndikati kumakatorike ose pano, chechi yenyu inotenda here kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi? Hongu. Lutheran, Baptist, Pentecost, Church of God, Assembly of God, munhu wese aizoti hongu, chokwadi. Asika pane mutsauko wakanyanya pane imwe nzvimbo, panofanira kunge paine chakatsveyama kana chimwe chinhu chakanaka pane imwe nzvimbo kwandiri. Dzakanyanya kupamuka pamuka. Zvino pane nzira imwe chete yatinogona kuziva nayo nhasi kana ari nhasi mumwe chete sezvaaiva nezuro, kuona zvaaiva nezuro uyezve tozviedza kana ari mumwe chete nhasi. Zvino iye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Zvino magiriki aya akauya kuna Ishe Jesu kana kuti akauya kuna Firipi weBethsaida, ivo pachavo vaida kuziva, vakanga vanzwa nezvaJesu, zvino vaida kumuona. Zvino pane chitaurwa chekare chekuti ini ndinobva kuMissouri ndiratidze. Zvino magiriki aya anga akada kuita saizvozvo, isu vaida kumuona. Handitendi kuti pane munhu akambonzwa zita rake rinoshamisa richitaurwa asingade kumuona. Ndinotenda kana ndikati manheru ano muungano ino, vangani venyu vanoda kuona Jesu? Mumwe nemumwe wenyu aizosimudza ruoko rwake, ndizvo here? Mumwe nemumwe wedu anoda kumuona kwese kwese. Saka zvino magwaro haanyepe, uye kana magiriki aya akawana chikumbiro chavo chekuti vamuone, zvino tingatadza sei kana iye ari mumwe chete? Zvino chimbozvifungai, ndiri kuzotora nguva yangu, handisi kuda kuti muhute hute. Chingogarai makanyarara zvishoma mozvifunganya patinenge tichitaura. Zvino kana ari mumwe chete, uye Mwari vandiregerere nekushandisa shoko iroro kuratidza pfungwa yacho, kana ari tinoziva, zvino tingatadza nei kumuona kana ivo vakakwanisa kumuona? Zvino ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Zvino nzira chete yatinogona kuona nayo kuti zvatiri ndizvo here kana kuti kwete, ndeye kudzokera kunoona zvaaiva nezuro, uye zvakare ndiye mumwe chete nhasi, uye acharamba ari nekusingaperi. Zvino kana muchiziva pakaitwa chirevo ichi, chakaitwa mutestamende itsva, aiva Pauro, ndinotenda, achinyora bhuku ravaHebheru kuvaHebheru, achipatsanura murayiro kubva kunyasha. Uye tinoona pano kuti akati Jesu Kristu mumwe chete zuro mutestamende yekare, nhasi nekusingaperi mumwe chete. Saka zvino ndinotenda kuti mutestamende yekare akanga achingori Jesu Kristu. Ndinotenda kuti shongwe yemoto yakatevera yakatungamirira Israeri murenje aiva Kristu. Bhaibheri rakati aiva mudzidzisi upi zvake anoziva kuti ndiye mutumwa wesungano aive Kristu. Iye zvakare Jesu paiva pano panyika akati, kwechinguvana uye nyika haichazondioni zvachose. Asi imi muchandiona, ndinobva kuna Mwari uye ndinoenda kuna Mwari. Uye mushure mekunge shongwe yemoto iyoyo yaitwa nyama muchimiro chemunhu mwanakomana waMwari akagara pakati pedu akazviratidza uye akaratidza Mwari nokuti akanga ari kuratidzwa kwaMwari munyama. Mwari vakanga vari muna Kristu vachiyananisa nyika kwavari. Zvino mushure mekufa kwake kuvigwa rumuko nekukwira kudenga, Sauro weTarso akanga ari munzira achidzika kuDamasco ndokusunga vanhu vaya vakanga vava maPentecost. Zvino ari munzira yake achidzika akarohwa nechiedza chikuru, shongwe yemoto imwe chete yakadzokera kuna Mwari, yakabva kuna Mwari ikadzokera kuna Mwari. Uye akati, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Akati, ndimi aniko Ishe? Akati, ndini Jesu. Unoona? Uye zvino kuomera kuti ukave zvibayiso. Zvino kuti tidzokere kunoongorora, tinoona kuti tichaisa hwaro mukufamba kwevhiki zvakati wedzerei towedzera kuzvijekesa. Asini, ini ina ndinakuisa aramu pawachi yangu manheru ano. Ndakatarisa wachi iwapo, saka tichaedza kuzvisiya zvakadaro. Zvino akanga ari mutestamende yekare, shongwe yemoto. Akanga ari panyika, ari mwanakomana waMwari akaratidzwa, Mwari mumwe chete ari munyama. Uye zvino ari muchimiro chemweya mutsvene, Mwari mumwe chete mumahofisi matatu, Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Achizviita ndicho chikonzero Mateo akati vabhabhatidzai muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Waiva uBaba, uMwanakomana nemweya mutsvene. Mwari mumwe chete achishandisa mahofisi matatu akasiyana, Mwari vachiburuka. Mwari vatsvene havaigona kuya pane chivi. Zvakanaka, kunyange mhuka ikagunzva gomo inofanira kubayiwa. Kudengendeka kwakanga kuri kukuru kwazvo kusvikira vakadanidzira vachiti, regai Mozisi ataure kwete Mwari nekuti chivi chaiva chakashata. Ndokubva Mwari vakaitwa nyama pakati pedu vakashanda nesu, Timoteo wokutanga 3:16. Pasina gakava chakavanzika cheumwari chikuru nekuti Mwari vakaratidzwa munyama. Havo kapa vakanga vari munyama vachizvizivisa vari pedyo zvishoma kwatiri. Zvino chii? Vakafa kuti vagodzikinura chechi nevose vakanga vari maari. Zvino vakauya muchimiro chemweya mutsvene, Mwari vari pamusoro pedu, Mwari vanesu, Mwari vari matiri. Maona, Mwari vari matiri vamwe chete zuro nhasi nekusingaperi, mweya mutsvene uchishanda, uchiita, uchipedzisa mabasa aKristu aiva muna Kristu. Zvino rangarirai, zvose zvakanga zviri Mwari vakazvidurura mumwanakomana wavo Jesu Kristu. Uye zvose izvo Kristu aiva akazvidurura muchechi yake. Unoona, zvinoita Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Zvinocherechedzai, ngationei zvaimbova. Zvino pakutanga, 1 Johani chitsauko 1 tichagara muna Johani manheru ano. Mangwana manheru tichapinda mune zvimwe zviverengwa nezvimwe zvakadaro, mumwe munyori, imwewo nzvimbo mubhaibheri. Asi cherechedzai zvino, muzvinyorwa zvaJohani zvinotangira kumashure kuno. Pakutanga kwakanga kuine shoko. Zvino shoko chii? Shoko ipfungwa yaratidzwa. Unofanira kuzvifunga usati wazvitaura. Ndicho chikonzero Jesu akati kuvaFarisei, imi vanyengeri, mungataura zvakanaka sei uye apo kundidaidza kuti ndakanaka nezvimwe zvakadaro, achiziva zvake kuti mumwoyo mavo vaimufungira zvakaipa. Akati, kubva mumwoyo, muromo unotaura zvinobva pamwoyo. Kana ukasadaro zvino, ipfungwa dzako dziri kuzviratidza uye iwe uchitaura chimwewo chinhu. Saka unyengeri hazvisi kubva pamwoyo wako. Saka pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Rakanga risati raratidzwa, uye shoko rakazoitwa nyama ndokugara pakati pedu. Shoko Kristu ishoko. Zvino paakauya panyika, pakutanga kwakanga kune shoko, uye shoko riri pfungwa ndokubva shoko. Parakangoratidzwa muEden rakazova mazviro kwazvo. Mwari havakwanisi kutaura chero chinhu vobva vachidzora. Ndiko kusaka tichiisa tariro yedu pana Mwari, nekuti zvavari Mwari vasina magumo havashanduke. Kana ndikakwanisa kutaura chimwe chinhu nhasi, mangwana ndinogona kufunga zvakatosiyana. Gore rinotevera ndinogona kunge ndakachenjera zvakawedzera uye ndichigona kufunga zvakasiyana. iwe unogona kudaro asi kwete Mwari sarudzo yese zvayo yakakwana kana Mwari vangotaura chimwe chinhu ndechazienda nakuenda saizvozvo hachigone kushandurwa uye zvino Mwari ndicho chikonzero Jesu aiva gwayana ramwari rakaurayiwa nyika isati yavambwa nokuti rakanga riri mundangariro dzamwari uye shoko parakaratidzwa rakabva rava nyama ndokugara pakati pedu ndinozvida izvi zvinondipa tariro yakadaro ndinozvida nekuti zvinopa kusimbisa kuti Mwari mukuru asina magumo watinoshumira akaziva zvinhu zvose uye akatiziva nyika isati yambosikwa zvinobwinya zvakadii izvozvo vanhu vanotya ko unotyei avo vaakafanoziva akavadana avo vaakadana akavaruramisa avo vaakaruramisa akatovabwinyisa kare ko unotyei ingobata pana mwari sezvinoita vana vadiki wobatirira pariri uye wotenda pana mwari baba vako vanokuda vakaita zvose zvavanogona kuita kuti vakudzikinure iwe uri uye bhaibheri rakati antikristu akanyengera vose vanogara panyika vane mazita asina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana kubva pamavambo enyika mwari nokufanoziva kwavo vakakuona vakaisa zita rako mubhuku ravo uye ndicho chikonzero uri pano manheru ano nekuti wakapindura kudanwa uku mwari vakafano kuziva uye vakakudana uye ukagamuchira kudana kwavo zvino iwe unoti unogona here ini munhu wese anozvitsvagira ruponeso rwake nekutya nekudedera ndinoimba kuti zita rangu raive pakati peiwayo asi kana raive riri zita rangu rakagara riri mubhuku reupenyu rakaiswapo nyika isati yavambwa apo gwayana parakabayirwa ini mumufungo wamwari havana magumo iwe haungafambise bhizimu zvingori mbutye mbutye handifambisi bhizimu rangu saizvozvo uye haungadaro rako mwari havadaro ravo kristu akauya kuzodzikinura avo vakafanoonekwa uye nekufanozivikanwa namwari kuti vaizouya kwavari haufariwo here kuti vakauya uye zvino neruremekedzo unoti hama Branham ndiripowo here handizive kana uri muchechi uripo uye nzira imwe bedzi yekupinda nayo muchechi kubudikidza nemweya mumwe isu tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe nemweya mutsvene hatiite zvokujoina kujoina chechi kwakanaka asi ndava mumhuri yekwabranham kwemakore 53 uye havana kumbobvira vakandikumbira kuti ndijoine mhuri iyi ndakazvarirwamo saka ndakavawo kabranham nekuzvarwa uye ndiyo nzira iyo munhu anova mukristu kana azvarwa nemweya mutsvene uye zvakare kana wazvarwa nemweya mutsvene zvino unozova kubudikidza nakristu wakafa muna kristu unotora mbeu yeumambo yaabrahama uye mava vadyi venhaka pamwe naabrahama maringe nevimbiso ko chechi inotyei ndagara ndichinetseka kuti chii chiri kunetsa pavanhu vependekosti ivo vane kutenda kunokwana kuputitsa nyika uye vane kutenda kwakakwana kwemhando dzose dzekupodzwa asi vanotya kukushandisa ndidhiabhori iyeye kana tikakwanisa kupwanya mumvuri mutema iwoyo kubva pasi pevanhu chimwe chinhu chichaitika uye ndicho chinangwa changu pano ndinowana vanhu vaviri mapoka maviri rimwe ravo nderevanotenda zvepamavambo vanoziva nzvimbo yavari pairi nekugamuchira kristu vari panzvimbo maari asi havana kutenda zvachose iye ndinoona mapendekosti kutenda kwakawanda asi vasingazive kuti ndivanani sezvakangoita munhu ane mari mubhanga asingakwanisi kunyora cheki uye mumwe wacho ane haana mari mubhanga uye achigona kunyora cheki kana ukakwanisa kuunza vaviri ava pamwe chete wava nechimwe chinhu uye kana ndikakwanisa kuita kuti vanhu vependekosti vacherechedze kuti vanakomana nevanasikana vamwari vagere munzvimbo dzekumatenga iko zvino muna kristu jesu avo mwari vakafanoziva nyika isati yavambwa vakatigadza kuti tiparidze ko munotyei zvisinei kuti chii famba kunze uko tora shoko ramwari waritenda gara hako mwana zvino kuti uri mbeu yaabrahama apo abrahama akadana zvinhu zvakanga zvisipo sekunge zvakanga zviripo nekuti mwari vakataura kudaro murume ane makore 75 ekuberekwa mudzimai wake ane makore 65 ekuberekwa uye vachiti vari kuzova nemwana unofunga kuti vanoitei vakadzika zasi kuna chiremba nokuti gadzirirai zvinhu tiri kuzova nemwana handiti vaitoti murume uyo anopenga munhu wese anotora shoko ramwari nyika inovati vanopenga pauro akati nenzira inonzi upenzi kupenga ndiyo nzira yandinonamata nayo mwari wemadzibaba edu ndinofanira kubatana maoko naye manheru ano ndizvozvo chaizvo pauro achinyatsotenda zvepamavambo zviri mushoko zvakare zvino cherechedzai ko aiva chii chero zvipi zvaainge ari akagara ari izvozvo uye acharamba ari izvozvo zvino ndinoda kuti mucherechedzi akanga ari shoko akanga ari pfungwa yamwari yemudzikinuri yakaratidzwa ndizvo zvacho zvaaiva akanga ari shoko uye muna vahebheru chitsauko 4 uye ndima 12 bhaibheri rakataura kuti shoko ramwari rine simba rinodarika ibenyu kupfuura munondo unocheka nekumativi maviri kunyangwe munzveri wemifungo uye wemwoyo mwari vanotoziva zviri mupfungwa dzako zvino bata izvozvo shoko ramwari rine simba rinodarika rinopinza kupfuura munondo unocheka nekumativi maviri uye iro munzveri wemifungo yemwoyo ndiro shoko iroro ndicho chikonzero vakatadza kutenda jesu vakatadza kumunzwisisa akati kwavari nzverai magwaro ndiwo acho anopupura nezvangu nzverai magwaro akati kuvaprisita vaya vakadzidza vadzidzi imi nzverai magwaro ndiwo acho anopupura nezvangu nemamwe mashoko iwo ndinoratidza magwaro ndiri kuita kuti shoko ramwari rive mazviro kwazvo nzverai magwaro vaiva nepfungwa yavo pachavo pamusoro pazvo asi iye aiva nenzira yechokwadi vaiva nenzira yaizouya namesiya zvichida achidzika nemumakoridho egoridhe uye ukwasana nakayafasi muprista mukuru kana akauya nenzira yake asi tarisai zvaakauya haana kumbouya zvinopesana nemagwaro akauya nenzira chaiyo yakarehwa negwaro akati nzverai magwaro ndiwo acho anopupura nezvangu ndiwo ndinoita kuti magwaro aratidzwe zvino ndikasaratidzwa nemabasa angu zvadaro musanditenda chitaurwa chakadini ichi munhu aigona kutora shoko ramwari rakanyorwa oriita kuti riitike pamberi pavo chaipo asi zvakadaro netsika dzavo vakamuramba ndokusaka nzira yakapamhama inoenda kunoparadzwa ndizvozvo suo rakamanikana uye nzira yakatetepa inoenda kuupenyu kristu amire ipapo munhu wese ari kuda chimwe chinhu chinoyevedza chine zvinovaima vaima zvizhinji pachiri kristu kuninipa pano kasiri kare mumwe murume shamwari yangu ndaifanira kuenda kuchicago kunotaura mune imwe convention iye nekuti pamatepi ndakanga ndataura kuti akanga asiri maapros akadyiwa naeva murume uyu ndokuzviramba iye paakadaro akaenda akanotora mumwe murume wepamusorosoro anobva kuchikoro chikuru chekuchicago murume uyu ndokuuya kuzotaura iye paakadaro aiva nezvose zvakanyorwa mubhuku zvakada kuita sezvizvi mharidzo yekushandisa njere waisagona kunge wakanzwa imwe iri nani asi akazoona paakaitaura haina kufambirana nevanhu veevhangeri rakazara pfungwa idzodzo dzenjeri akauya achifambisa kumusoro ikoko nechipfuva chake chiri kunze akachiburisa kunze ndokuvanyomba nezvimwe zvose asi paakadaro akaona kuti hazvina kufamba zvakanyatsonaka saka akazoona kuti akanga akanganisa akavhara mabhuku ake ndokufamba achidzika nemapendeketa ake akadonha achifamba achidzika akazvininipisa aiva nemumwe mutana mutsveni ainge akagarako pakona akaguma mumwe akanga ari parutivi pake akati yaanga akwira nenzira yaazoburuka nayo angadai aburuka nenzira yaakwira nayo saka ndizvozvo chaizvo varume vakazvarwa nemweya wamwari vanoziva mwari nechiitiko uye zvichinyatsoenderana neshoko vanokuudza mweya mutsveni unongova manyawi hausi izvi hausi izvo zvinopesana neshoko shoko rakati ndizvozvo petro akati nezuva rependekosti vimbiso ndeyenyu kuvana venyu neavo vari kure vose vachadanwa nashe mwari wedu ndezvaani naani anoda ngaauye zvino cherechedzai jesu aigona kumira ipapo oti kana ndikasaita mabasa akataurwa nababa vangu kuti ndichaita zvino musanditenda zvino endai munonzvera magwaro kana musiri kuziva pamusoro pezvandiri kuita saka endai munonzvera magwaro nekuti maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi uye ndiwo acho anopupura nezvangu zvino tarisai magwaro uye muone kuti izuva ripi ramuri kurarama mariri akati imi vanyengeri munoona zuva richinyura munoti rakatsvuka uye riri kudzika mangwana kuchanaya kana riri kudoka kwakachena mangwana kuchava nezuva rakajeka akati munokwanisa kunzvera uso hwematenga asi chiratidzo chenguva hamukwanisi kuchinzvera kana ndikasaita mabasa ababa vangu saka musanditenda zvino hecho kachitaurwa chakanga chichimuita mumwe cheteyo sezvaingova mwari ari mwanakomana wamwari akanga akainzana namwari sezvakataurwa nebhaibheri kwete kumuita gororo nekuti aiva mwari vakaratidzwa munyama zvino izvo tarisai zvatiri kuedza kuisa zvino kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi heuno ainge akamira pano uye shoko ramwari richifanotaura zvaizoitika muzuva iroro zvino heuno ainge akamira pano achizviita Zvino akati, zvirai magwaro nekuti maari munofunga kuti mune upenyu usingaperi, uye ndiwo acho anopupura nezvangu. Kana ndikasaita mabasa ababa vangu, zvino musanditenda. Asi kana ndikaita mabasa, uye musingagoni kunditenda, tendai mabasa. Zvino, nyatsotarisai zvino. Ndeapi magwaro ari mubhaibheri, testamende yekare, akapupura nezvaJesu. Akati, magwaro, ndiwo acho anopupura nezvangu. Zvino, kana akataura izvozvo, gwaro rese rakafemerwa. Uye, ndinoda kuona muchinda iyeye anondiudza kuti rinozvipikisa. Harizvipikise, rinonyatsoenderana chaizvo izvo. Rakavanzwa kubva kumeso evakachenjera nevakangwara. Jesu akataura kudaro, asi raizozarurwa kuvacheche avo vanozodzidza. Saka vaFarisei vaiva nenzira yavo pamusoro pazvo, asi hepano Mwari vachiuya nenzira yavo pamusoro pazvo. Maona, vaFarisei vachifunga kuti zvaizova nenzira iyi, akanga asiri mumagwaro zvachose nemafungiro avo. Saka akanga ari mumagwaro zvakakwana nenzira yemafungiro ake pachake. Saka unofanira kuva nepfungwa yava muna Kristu ive mauri kuti uzive magwaro. Saka zvino ivo, Jesu akati zvino, ndiwo acho anopupura nezvangu. Zvino, tinogona kutora imwe awa kana maviri, zvino tikasatopedza zvinhu zvakanyorwa pamusoro paJesu. Zvose zvekuti ndiye mbeu yemudzimai kubva mubindu reEden. Isaiah 9:6 nderimwe rakataurwa nezvekuzvarwa kwake uye nezvese zvekuti uye mhandara ichava nemimba nezvese zvatinotaura nezvazvo. Asi zvino, sezvo tichazvipfuura izvozvo, magwaro anotaura pamusoro pekuti aizouya sei. Mese munoziva kuti vakazvipotsa nemamaira miriyoni. Mazvarwa akaitwa, akaninipa, akatasva mwana wembongoro achipinda uye vakatadza kuzviona. Akabuda kubva murudzi rudiki rwaJudha nezvimwe zvakadaro, neBheterehema reJudhea. Iwe uri mudukusa pakati pemachinda ose, asi kubva mauri kuchabuda Kristo mudzikinuri. Zvino vakatadza kuona zvese izvozvo. Zvino, asi tichazvidarikira zvose izvozvo, tozvitora kune gwaro rinopupura nezvemabasa ake. Nekuti akangoti, kana musingakwanise kunditenda, tendai mabasa andinoita nekuti anopupura nezvangu. Nemamwe mashoko, hamugone kutenda kuti ndakaberekwa nekuzvarwa nemhandara. Hamugone kutenda zvinhu zvose izvi zvinotaurwa nemagwaro. Kana zvose izvozvo zvakakupopomadzai uye musingagone kuzviona, saka edzai mabasa andinoita nekuti anopupura nezvangu, nekuti akanyorwa mumagwaro. Zvino munoona, nokuti iye ishoko. Uye akanga ari shoko mutestamende yekare, iye ishoko mutestamende itsva. Uye ndiye shoko zvino, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Saka hakwanise kurishandura, rinogara riri shoko. Zvino, mabasa ake. Zvino, kana tikadzokera mutestamende yekare zvemanheru ano, uye totora chinhu 1 chakapupurirwa nemabasa ake, tichavhura. Uye imi mozvinyora pasi, imi muri kuzvinyora pasi. Deuteronomy chitsauko 18. Ingoverengai chitsauko chacho chose, chinozokuitirai zvakanaka kuverenga chese zvacho. Deuteronomy 18. Zvino, tinoziva kuti Mozisi akaramba Ijipita, asingatyi kutsamwa kwamambo, uye akatevera mutumwa waMwari, nekuti akati akaona kuzvidzwa kwaKristu iri pfuma huru kupfuura iyo yeIjipita. Zvino, zvitarisei, vanhu vaionekwa neIjipita senhapwa nevakanyi vemadhaka. Mozisi akavaona vari vana vaMwari vakasanangurwa. Zvino, akanga ari muprofita akadanwa. Vaprofita vanofanozivikanwa. Vanogadzwa muchechi semahofisi, mahofisi mashanu muchechi. Kutanga kune vaapostora, vaprofita, vadzidzisi, vafundisi, vavhangeri. Maona, mahofisi wayo anoiswa naMwari muchechi. Zvino, kune zvipo 9 zvemweya muchechi iyoyo, zvinova kutaura nendimi, zviprofita nezvimwe zvakadaro. Pane musiyano wakakura pakati pevaprofita, munhu ari kupa chiprofita nemuprofita. Chiprofita chinofanira kunzverwa nevatongi vaviri kana vatatu. Muprofita anozvarwa ari muprofita, uye okudzwa ari muprofita. Maona, zvakafanotemerwa naMwari kuzera iroro. Cherechedzai. Zvino, Mozisi, ari iye wacho akanga asimudzwa naMwari, uye pakuenda kwake, muna Deuteronomy 18, akataura kuvana vaMwari zvino ndokuti, Jehovha Mwari wenyu, uchamutsa muprofita akaita seni. Mozisi, mutungamiri, uyo akadzikinura Israeri, akataura kuti, Jehovha Mwari wedu, uchamutsa pakati penyu kubva kuhama dzenyu, muprofita akaita seni. Zvino, Mwari vakati, zvichaitika kuti, uyo asingatendi muprofita iyeye, achagurwa kubva pakati pevanhu. Saka, ndiko kusimudza muprofita. Zvino, tinocherechedza kuti, aizova Mwari muprofita wepamusoro-soro. Ndinotenda kuti Dhavhidhi, muprofita Dhavhidhi, aiva nemweya waMwari maari. Aifanira kuva, Jesu aiva mwanakomana waDhavhidhi. Tarisai Dhavhidhi mambo akarambwa. kubva kuvanhu vake omene akauya kumusoro kwegomo remiorivhi ndokucheuka shure akachema pamusoro peguta iri nekuti akanga arambwa makore 800 kubva ipapo mwanakomana wadhavhidhi mambo akarambwa akachema pamusoro pejerusarema chaiva chiichocho mweya wakristu muchikamu muna dhavhidhi tarisai josefa akaberekwa pakati pehama dzake akavengwa nevakoma vake akadiwa nababa vake akapiwa jasi remavara mazhinji zvakanyatsokwana sakristu cherechedzai akatengeswa nemasirivhera angada kusvika 30 akakandwa mugomba sekunge akanga afa mukuedzwa kwake mubati wemukombe nemuchengeti wenyama mumwe akarasika uye mumwe wacho akaponeswa chinhu chimwe chete kristu ari pamuchinjikwa zvino akabudiswa mugomba iri akanogara kuvoko rwerudyi rwafarao uye hakuna munhu aigona kuona farao asina kuuya nekuna josefa zvino jesu akamutswa uye agere kuruoko rwerudyi rwamwari uyezve hakuna munhu anogona kuuya kuna baba kunze nekune mwanakomana uye apo farao josefa paaibuda kuti aende mberi hwamanda yairira mberi kwake uye ibvi rose raitopfugama josefa ari kuuya zvino jesu paachasiya chigaro cheushe ichocho kuti adzokere panyika hwamanda icharira zvino ibvi rimwe nerimwe richapfugama uye rurimi rwose ruchapupura taigona sei kupfuura nemumaprofita toratidza kuti vaiva mweya wamwari wakristu mumaprofita ivavo munozvitenda here izvi munoona akangoita akaratidza kristu zvikabva zvasvika muuzaru hwemuprofita tarisai mozisi kuti akavanzwa sei munhokwe sakristu zvimwe zvakadaro akaunzwa muijipita uye chero chipi hacho mupi wemurawo nezvimwe zvakawanda akangoratidza kristu zvino kristu paakauya maari maiva neuzaru hwemweya iwoyo maona hwaive huri uzaru hweumwari mumutumbi waive muna kristu ava vakava nahwo muchiyero zvimwe chete manheru ano nemweya mutsvene mwari nezuva rependekosti shongo yemoto iya yakapamuka kuva ndimi dzemoto dzakawanda ndimi dzakapatsanurwa-patsanurwa panzvimbo ye mwari vakanga vari kuzvipatsanura pachavo pakati pevanhu zuva iroro mwari vakanga vari mumunhu mumwe chete kristu zvino vari muchechi yose zvayo pasi rose amen vakomana zvinondiita kuti ndinzwe manyukunyuku ekunamata rumbidzo kuna Jehovha Mwari. Haleluya. Musandirega ndichikuvhundutsirai, handisi kupenga. Kana ndiri, chingondisiyai ndiri zvandiri. Ndinonzwa zviri nani sezvizvi. Saka kungoti ini pafungei chimwe chinhu chinondifadza. Onai kuti nenyasha dzaJesu Kristu ndakaponeswa manheru ano. Kana akauya zvinoita mutsauko wei, tichaenda pamwe naye. Amen. Zvakakosha kudarika mabhiriyoni ese enyika dzakaita murwidzi zere nezvinhu zvese uye neupenyu hwakakwana kurarama mamiriyoni 100 emakore ini zvakadaro handaizombochinjanisa nzvimbo nemunhu iyeye zvachose kugadzwa mumhuri yamwari uye nokuva mumwe wevana vavo iropafadzo rakadini zvino vanhu vanofuratira musana wavo pane chinhu chakadaro cherechedzai Jehovha Mwari wenyu achakumutsirai muprofita akaita seni uye zvichaitika kuti ani naani asingateereri muprofita uyu achagurwa kubva pakati pevanhu yakanga iri dzidziso iyi zvino rambai muchiverenga muchidzika zasi kwechitsauko 18 chenyu ipapo mwari vakati hee ano maziviro amuchaita muprofita israeri nguva dzose yakadzidziswa kutenda vaprofita vayo ndizvo here ndizvozvo chaizvo shoko ramwari rakauya kunaani muprofita shoko rajehovha rakauya kumuprofita Jeremiya shoko rajehovha rakauya raiva shoko rajehovha uye tinoziva kuti murume uyu akanga ari shoko ramwari rose hareruya akanga ari shoko uye israeri yakadzidziswa kutenda vaprofita vayo zvino vakati chii kana pakauya mumwe pakati penyu ari wemweya kana muprofita ini jehovha ndichazvizivisa kwaari nezviratidzo ndichitaura naye kubudikidza nehope zvino kana zvinotaurwa nemuprofita uyu zvikaitika zvino munzwei asi kana zvikasaitika zvino musamunzwa zvino ndizvo chete zvine musoro chokwadi kana akazvitaura uye zvorega kuitika handizvo kana muprofita akauyapo achiprofita zvikasaitika zvino tarisai muone kana zvikaitika kana zvikasadaro zvino handizvo kana zvikadaro ichokwadi ndiyo nzira iyo israeri yaiziva nayo vaprofita vayo makore 400 zvino pakuzvarwa kwakristu kwakange kusina vaprofita maraki ndiye aiva muprofita wokupedzisira vakave nevaprofita venhima vazhinji asi ndinoreva vaprofita vechokwadi rimwe zuva zasi muchidyiro chemhuka chemubheterehema kwakauyapo kasvava kwakanga kune vachenjeri vaibva kumabvazuva vakatevera chiratidzo chake nyeredzi yakavatungamirira kwaari paiva nevafudzi mujinga regomo vakauya kuzomuona akakura semucheche akatamba sekakomana rimwe zuva kwaiva nemuprofita wakabuda achibva kurenje ainzi Johane akati nguva yakanga yasvika tendeukai mugadzirire murume wemasango ane mumwe wakasimba Uye muruna ane mazindevu. Akanzauya pamukova wako waimudzinga. Zvino iye muchinda ane mazindevu. Uye akabuda imomo ndokumira pamahombekombe aine madhaka eJorodhani ndokuti tendeukai nekuti umambo hwekudenga waswedera. Uye akatsiura masangano iwayo akavaudza kwavaibva. Zvino akanga akazvimoneredza nechibenga chedehwe rehwai. Aivenga vakadzi vasina hunhu. Sei mweya waEria wakanga uri pamusoro pake. Eria akavatsiura zvimwe chetezvo kunze Israeri iyoyo muzuva iroro. Uye akataura izvi zvitendwa zvavo zvose. Uye kuti vakadanana sei nemudzimai mutungamiriri wenyika sezvakaita America uye nokuita saye uye vachipeka saye uye Jezebel uya uye akamuudza nezvazvo ndizvozvo haana kuzengurira kuzvitaura hezvozvo uya zvakare muchimiro chaJohane Mubhabhatidzi zvakavimbiswa zvakare mazuva ekupedzisira kuti abude kunze zvakare Maraki 4 kwete Maraki 3 pakauya Johani mutumwa wangu mberi kwangu Mateo 11:6 asi zvakare munoona kana Eria uya achinga uya pakarepo mushure mazvo nyika ichapiswa nemoto uye vakarurama vanofamba nepamadota evakaipa uya akanga asiri Johani kana mukamucherechedza achadzoreredza kutenda kwevana kutidzokera kumadzibaba zvino kutanga uyu paakauya akadzoreredza kutenda kwevana kumadzibaba maona maridzo echidiki ipapo yaienda kumadzibaba epakutanga uye nhasi vaitozobva pazviri zvino pane imwe nguva pachauya mumwe achabuda danokuchimbidza hapana anoziva kwaanobva kana kuti anoenda sei asi achapinda mukati odzoreredza kutenda kwepamavambo kwePentekosti uko izvo kwatakwata nemuteteni zveRoma Katorike zvakadya muti uyu unokosha kusara wavachigutsa asi Mwari vakati ndichadzoreredza ndizvo zvinotaura Jehovha uchava nechiedza panguva dzemanheru zuva remanheru iroro parinobuda pachava nemuti ipapo une muchero pauri kuti uibve amen mutarisei apo tinomuona Heuno achiuya rimwe zuva uye akabhabhatidzwa naJohani muJorodhani. Johani akapupura, hapana mumwezve akazviona, hapana akaona vanzveri vemuchadenga, nyeredzi yakaonekwa nemunzveri wemuchadenga. Vakanga vasiri kuitarisira, ndizvozvo chaizvo. Anouya chete kune avo vari kutsvaga. Johani aiziva akanga achitsvaga chiratidzo. Ndiyo nzira yazvakaiswa nayo mumagwaro. Uye muchaziva chiratidzo chechokwadi chaMwari. Mwari vanogara vachifamba nechiratidzo. Cherechedzai kuti vanzveri venyeredzava vakanga vachitarisira chiratidzo nekuti vaiziva kuti nyeredzi yaJakobho yainge yava kuzobuda. Vanofanira Danieri akanga ari mudzidzisi wavo paakanga ari. Munoziva kwavakabva vaMidia nevaPeresia vaikare ava. Vachiri kugara mumigwagwa vatatu muboka saizvozvo vachinzvera. Zvino pavakaona muenzi wekudenga uya achiuya vakaziva kuti pane chimwe chinhu chakanga chava kuda kuitika uye vakaitevera kusvikira vamuwana Mesiya zvino vakati vasvika kuJerusarema vachiti aripiko uyo akazvarwa mambo weMajudha chechihura ina chayakaziva nezvazvo ichakangoipa sezvairi nhasi uno zvimwe chetezvo heyo kaiyo zvakare tinoona kuti zvino Johana akati iye akati kwandiri murenje enda unobhabhatidza nemvura akati pane uyo waunoona mweya uchiburuka pamusoro pake woramba uripo ndiye wacho achabhabhatidza mweya mutsvene nemoto zvino Johani akanga akamirapo akamirira chiratidzo akatarisa akati pane mumwe pakati penyu aiva nechokwadi kwazvo kuti zvainge zviri kuzoitika akati pane mumwe pakati penyu iko zvino vamusingazive pane mumwe pano kana mukatarisa mushure mechinguva akaona chiratidzo pamusoro pake akati ndakamuona ndikacherechedza chiratidzo chake chaMesiya ndokuuya chiedza chiya chaMwari chakaita senjiva chichiburuka paari inzwi rikabva kudenga richiti uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa uyo wandinofarira kugara maari ipapo ndokuenda hake kunze uko murenje akaedzwa kwemazuva 40 neusiku naSatani achigadzira shumiro yake paakauya zasi achienda nemuJudhia uye achibuda kubva ipapo akatanga kunamatira vanorwara zviratidzo nezvishamiso zvikatanga kumutevera vanhu vakatanga kutenda vamwe vavo vakamuseka vamwe vavo vakanga vagadzirirwa naJohani vakamucherechedza mumwe wavo imomo akanga ari Andrea munin'ina waSimoni Petro akagara usiku wese naye kusvikira agutsikana kuti ndiye aiva Mesiya akabva aenda nokuudza Simoni akauya naSimoni zvino Simoni vaiva vadzidzi kana vakamboverenga upenyu hwavo baba vavo vaiva mudzidzisi chaiye mufarisei zvino tarisai tiri kuuya tichipinda chaimo mune chimwe chinhu musazvipotsa izvi zvino Andrea akaita kuti Simoni auye naye kumusangano zvino Simoni achingofamba achipinda muupo waishe Jesu uyo Andrea akanga amuudza kuti aiva Mesiya ndinogona kufungidzira kunzwa Simoni achiti ndichamuziva ndichaziva kuti anotaridzika sei baba vangu mutana vakandiudza rimwe zuva vakati Simoni ndave kuchembera ndaifunga kuti ndaizoona Mesiya takashuvira kumuona zvichidzika nemumazera asi ndave kunyanyisa kuchembera zvino zvichida handizomuona asi imi vakomana musanyengerwa kana akauya muchizvarwa chenyu rangarirai kuti pachange paine mapoka akatsauka akawanda achange achipfuura asi rangarirai muri vaHebheru munofanira kutenda shoko raMwari Uye tererai, kana Mesia uya achinga uya, achanga ari chaizvo izvo shoko rakati achange ari. Moses muprofita wedu akati, Jehovha Mwari wedu achamutsa muprofita pakati pedu. Zvino, pava nemazana emakore tisatava nemumwe. Tine mhando dzose dzezvinhu asi tiri kumutarisira.
Walking up into the presence of
Oyo Simoni ndokuuya achifamba achipinda muupo waishe Jesu. Zvino Jesu akamutarira akati, "Tarira, zita rako ndiSimoni, uye uri mwana komana waJonasi." Zvakabva zvabvisa kuomarara mahari. Munoona, haana kuziva chete kuti aive ani, aiziva baba vake mutana avo vane humwari. Akati, "Zita rako ndiSimoni, uye uri mwana komana waJonasi." Zvino Petro akacherechedza pakarepo kuti aiva muprofita uya, nekuti akanga ataura chokwadi chaicho. Zvino akawira patsoka dzaJesu, uye Jesu akamuita mukuru wekereke paJerusarema. Asina kana dzidzo yekugona kusaina zita rake chairo, asi aiva nechizaruro. Ndizvo zvazvinotora. Ndizvozvo zvakafadza Mwari kumugadza nekuti akacherechedza maringe nemagwaro kuti uyu ndiye aiva Mesiya. Zvino kwakange kumireko mumwe wainzi Firipi. Zvakamufadza zvakanyanya kusvikira akambenga achinzvera Bhaibheri nemumwe murume anonzi Natanieri. Pakareba anenge mamaira 15 kana mukazvitarisa kubva paiparidzira Jesu kusvika kwaigara Natanieri. Zvichida zvakamutorera zuva kuti aende ikoko. Zvino akasvikako akawana Natanieri ari pasi pemuti achinamata. Ndinogona kufungidzira Natanieri achiti, "Oh Jehovha, tiri kutarisira kuuya kwaMesiya. Oh, tiri muutapwa hweRoma. Tichatambura zvakadai kusvika riniko? Oh Jehovha mukuru, mutumei." Iye ndinogona kufungidzira Firipi akamira apo achiti, "Mwari ngavarumbidzwe. Mirai kusvikira ndamudza. Mirai henyu kusvikira ndamudza." Uye mushure mechinguva paakati amen ndokusimuka. Haana kutaura naye pamusoro pemunda wemaranjisi kana munda wemichero wemacitrus kana chero chaiva nacho. Akati, "Uya uone watawana, Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa. Uyu ndiye Mesiya uya." Oh, ndinogona kufungidzira Firipi achiti kwaari, "Zvino chimbomira zvishoma pano," kana kuti Natanieri achiti, "Zvino miraka. Takava nedzidzo dzeBhaibheri dzakanaka dzakawandisa tiri pamwe chete zvokuti ungarasike zvakadaro. Zvino pane chakakanganisika. Zvakanaka, ngatingopindai muhurukuro yavo. Ndinonzwa vamwe vavo vachiti, inzwai Firipi achiti, zvino imbomira zvishoma. Hatina kudzidziswa here maererano nemagwaro edu kuti kana Mesiya auya achange ari muprofita? Zviro kwazvo Mozisi akataura kudaro. Tinotenda vaprofita vedu uye achava muprofita. Unoziva muredzi wekare uya zasi uko wakatengera hove yakubva kwaari uye achitadza kunyora risiti? Oh Simoni hongu, oh ndaitoziva baba vake Jona chokwadi, ndinovaziva zvakanyanya. Munin'ina wake Andrea akamuunza kumusangano nezuru, uye paakangofamba achipinda muupo hwaJesu uyu weNazareta akamuudza kuti zita rake rainzi Simoni uye aiva mwanakomana waJonasi. Unoti kudii nazvo? Ndinonzwa Natanieri achiti, "Ndichaenda kunozvionera." Ane ruremekedzo rwakanyanya kupfuura vazhinji vemuAmerica. Vanogara kumba zvino vachitsoropodza, havaende kunyange kuedza kunoonawo. Saka vano hava vachiuya zvino vakapoterera nepachikona vachitaura. Zvino ipapo paakauya muupo waJesu, zvino tarisai zvino, paakangouya muupo waJesu, Jesu akamutarisa ndokuti,
"Behold an Israelite, and whom there's no God." Tarirai
muIsraeri asina nduru maari. Aiva Jesu nezuro. Tarirai muIsraeri asina nduru maari. Zvino akamutarira. Unoti asika tarisai mapfekero akanga akaita. Kwete changamire. Vose zvavo vaipfeka zvakafanana. Vanhu vekumabvazuva vaipfeka garments. Aigona kunge ari muGiriki, aigona kunge ari muIjipita. Akapfeka mucheka womumusoro. Vose munoona, haana kumuziva nemapfekero ake. Akati, "MuIsraeri asina nduru maari." Kwete muIsraeri chete, asi iye murume akatendeka. Zvino akamira uye akamutarira akati, "Rabbi," zvinoreva kuti mudzidzisi, "ko makambondiziva riini? Ino inguva yedu yekutanga kusangana. Unombondiziva sei?" Zvino Jesu akati, "Firipi, asati akudana pawanga uri pasi pemuti ndakakuona." Ndinogona kufungidzira achi, tarisa. Uye hapo pamire bishopi nhingi ipapo ainge achiti, "Wekutanga anoenda kune mumwe wemisangano iyoyo anodzingwa pachechi." Asi hazvina mutsauko wazvakaita. Akaona Mesiyawo mumagwaro. Zvino akamhanyirapo ndokunowira patsoka dzake akati, "Rabbi, ndimi mambo waIsraeri, ndimi mwanakomana waMwari." Ndiyo nzira iyo Jesu akazvizivisa nayo nezuro. Ndiwo maziviro avakaita kuti ainge ari iye. Tarisai Jesu achicheuka akati, "Nokuti ndakuudza izvi unotenda here? Iwe uchaona zvakakura kupfuura izvi." Ndizvo zvacho zvaimuzivisa. Taigona kuenda kuna Bhatimeo bofu uye tichienda tichidzika kune vamwe vazhinji tichienda tichidzika kunobuda. Zvino pane matatu chete mapoka, ndudzi dzevanhu dzepanyika. Ndinoziva kuti hamuzvitende kana kuti handingatimi hamutendi. vazhinji havadaro. Musangano uno urikuiswa patepi, unoenda pasi rose. Saka kune vanhu vazhinji vasingatendi. Saka kune vanhu vazhinji vasingatendi. Chikonzero ndichitaura izvi nenzira iyi, uye ndichitaura nenzira yandinoita, hamusi imi chaizvo, asi izvi zvinoenda kwese kwese. Maona, zvinoiswa mumitauro 27 yakasiyana siyana. Saka vanhu vasingatendi, asi kunongova nendudzi nhatu chete dzevanhu, ndivo vanhu vaHamu, Shemu naJafeti. Zvino vaiva maJudha marudzi nemaSamaria. Tarisai Petro ane makii paPendekosti. Akaenda zasi kumaSamaria uye nekumusoro kuimba yaKoniriyo, uye kubva ipapo zvakazaruka. Unoona marudzi matatu evanhu. Zvino paiva nemarudzi maviri akanga achitarisira Mesiya, aiva maJudha nemaSamaria. Zvino Jesu aida kupfuura nekuSamaria. Tarirai kuti akazvizivisa sei pakati pemaJudha nokuva muprofita uyo Mozisi akataura nezvake. Zvino anokwidza achienda kuSamaria, akakwidza kuenda Saika munzira yake achidzika kuenda kuJeriko. Asi akapoterera nechekumusoro achipinda kumaSamaria. Vanofanira kuziva, vanofanira kumucherechedza. Saka akauya kuguta iri reSaika. Zvino paiva nekamwe kanzvimbo kanooneka kadiki, tsime richiriko. Zvino akagara pasi ipapo aneta nerwendo ndokutuma vadzidzi muguta kunotenga zvekudya. Zvino vakati vaenda, paiva nemudzimai ane runako akabudamo. Akanga ari mukadzi ane unhu hwakaipa. Akanga aine varume 5. Aive mutambi wemabhaisikopu ane mukurumbira wanhasi, asi akaita varume 5. Zvino achigara newechi6, angadai achifambirana chaizvo nezviriko nhasi. Asi wakabuda muguta kuzochera mvura, aisakwanisa kuuya nemadzimai ane unhu. Kana ukambonzi waenda kumabvazuva uko, unoona kuti vanoisa mutsauko pakati pavo, uye mhandara dzinokurumidza kuenda kutsime. Akabuda panguva ingaita 11 o'clock. Zvino hoyo ndokugadzika chirongo chikuru. Unofanira chinhu chihombe chakakura chine mutsipa wakareba nezvekukochekera pachiri. Ndakavaona vakadengezera chimwe pamusoro pavo, chimwe paudyu iyi, chimwe paudyu iyi, uye vachifamba vakangotwasuka, uye vachitaura sezvinoita madzimai chaizvo, munoziva, asi vasingamboteura kana donwe zvaro remvura. Izvozvo chaizvo vofamba vachidzika neuko. Vachiri kuzviita havasati vashandura kana chinhu chimwe kubva pamazuva iwayo. Zvino saka akagara patsime iri akaisa zvinokochekera kuitira kuti chidhaiso chidzike mutsime. Zvino akatanga kudzikisa chirongwa ichi pasi. Zvino akanzwa mumwe murume achiti, mudzimai, ndipewo mvura yekunwa. Zvino akatarisa ikoko. Zvino hapo pagere muJudha wezera repakati nepakati, aiva nemakore 33 bedzi, asi atanyatsosisa 33. Asi munorangarira muna Johani 6 vakati aiita sekunge aiva ne50. Vakati uri murume asati adarika makore 50 ekuberekwa, asi unoti wakaona Abrahama. Akati Abrahama asati avapo ndiri. Munoona havana kuzvicherechedza. Asi iye akati, zvangu murume wezera repakati nepakati angangoita makore 50, aitaridzika kuva nemakore 50. Akagara pakatarisana netsime. Zvino mudzimai ndokuti hazvisi pamutemo kuti imi maJudha mundikumbire nemunhukadzi wemuSamaria chinhu chakadaro. Isu pane rusarura kuno hatidyidzane mumwe nemumwe. Akati, asi mudzimai, dai waiziva wauri kutaura naye, waizokumbira ini mvura yekunwa, uye ndaizounza kukupa mvura yekuti hawaizouya kuno kuzochera. Munoona zvaakanga achiita. Zvino akanga achibata mweya wemudzimai uyu. Zvino rangarirai muna Johane 5:19, Jesu akati pachake, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mwanakomana haagoni kuita chinhu pachake kunze kwezvaanoona Baba vachiita. Vangano vanoziva gwaro iroro. Amen. Kwete zvandinonzwa Baba vachitaura, zvandinoona Baba vachiita. Maona chaizvoizvo zvakangoita vaprofita vose vakamutangira vadiki. Vakaita sezvavakangoudzwa naMwari. Akati, handiite chinhu kusvikira ndaona Baba vachichiita. Zvino Baba vakanga vamutuma kumusoro kuno kuSamaria, kuSamaria kuzovapa uchapupu hwaMesiya. MaJudha vakanga vahugamuchira vamwe vavo. Vazhinji vavo vakamuramba, zvikamu 90 kubva muzana vavo, zvikamu 99 kubva muzana hongu kupfuura ipapo vakamuramba. Asi paakavaratidza kuti aiva ani, zvino akazoratidza Samaria kuti aive ani, aive ani. Zvino mukadzi uyu akati kwaari, akati, tsime rakadzika uye hamuna chekuchera nacho. Akati, mvura yandinopa upenyu hunotubuka. Akanga achiitei? Kubata mweya wake. Vakatanga kutaura pamusoro peko kunamatira kuJerusarema. Zvino akati, baba vedu Jakobho. Zvino mudzimai weSamaria akadaidza Jakobho kuti baba vake. Ndiro raive tsime raakapa Josefa. Zvirokwazvo akati, vakanwa kubva mariri ndokupa kuvana vake nezvimwe zvakadaro. Uye munoti mvura iyi yamuinayo yakakura kupfuura iyo, nezvimwe zvakadaro vachitaura. Zvino mushure mechinguva Jesu akawana dambudziko rake. Munoziva kuti raiva chii. Akati, enda unotora murume wako uye pano. Akati, handina murume. Akati, wataura chokwadi, nekuti wanga uine 5 uye waugere naye zvino haasi murume wako. Zvino tarisai, zvino vafarisei vakamuona achiita izvozvo, vadzidzi vakuru ivavo vezuva iroro, uye vakati, murume uyu ndi Belzebabu muuki uye chero ani zvake anoziva kuti zvekuuka ndezvadhiabhori mweya wakatsveyama. Zvino Jesu akati, mukataura shoko muchidipikisa ndichakuregererai, asi rimwe zuva mweya mutsvene uri kuuya kuzoita izvozvo. Zvino shoko rimwe chete rinopesana nawo harizoregererwa. Munoona chibayiro changanga chisati chaitwa panguva iyoyo chavepo zvino. Tarisai mudzimai uyu. Jesu akati, enda unotora murume wako uye pano. Mudzimai ndokuti handina murume. Akati, wataura zvakanaka, wanga uine 5 uye waugere naye zvino haasi murume wako. Mutarisei. Hama mudzimai uyu aiziva zvakawanda nezvamwari kupfuura hafu yevaparidzi muUnited States ari muchinhano ichocho. Nai handizvo here? Mudzimai akati, changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Vamwe vese vakati, Bherizeba. Zvino iye ndokuti, ndinoona kuti muri muprofita. Tinoziva kuti kana Mesiya auya, ndizvo zvacho zvaachaita. Ini zvangu, vaiva nedzidziso iri nani. Mudzimai uyu ari muchinhano ichocho akazviona nekukurumidza. Chaiva chii? Imwe yembeu dziya dzeupenyu dzakagadzwa nyika isati yavambwa, uye zvisinei nokuti vanonamata zvakadii. Zvandaiedza kukuudzai manheru apfuura, kuchava navazhinji kwazvo vachatongwa vanofunga kuti vatsvene uye vanonamata. Hapana munhu angauya kunze kwokunge baba vangu vamukweva, uye vose vandakapiwa nababa vachauya kwandiri. Iye pakangovheneka chiedza ichi pambeu diki iyoyo yakafanotemerwa ipapo, yakabva yatungira upenyu nekukasika. Vamwe vose vakanga vane ruzivo rwose rwemagwaro uye vakadzidziswa izvi izvo nezvimwewo. Asi mudzimai uyu aiziva akati, changamire, ndinoziva kana Mesiya auya achatiudza zvinhu izvi. Akati, ndini iye anotaura newe. Akabva aenda muguta, hapana chimwezve chaaida. Akamhanyira muguta ndokuti, uyai muone murume andiudza zvinhu zvandakaita. Handiye Mesiya wacho here? Uye Bhaibheri rakati vanhu veguta vakatenda kuna Jesu nekuda kweuchapupu hwemudzimai. Vakaziva kuti ndiye wacho Mesiya. Kana aive iye nezuro, anofanira kunge ari iye nhasi. Ndizvo here? Zvinorangarirai, kana Mwari vaita sarudzo havakwanise kuishandura. Ndiyo nzira yavakazvizivisa nayo nguva dzose. Ndiyo nzira yavakazvizivisa nayo kumajudha. Ndiyo nzira yavakazvizivisa nayo kumasamariya. Zvino isu marudzi hapana nguva imwe chete zvayo mumagwaro yazvakamboitwa kune murudzi. Kwete, changamire. Sei? Vakange vasingatarisiri Mesiya. Taiva netsvimbo kumusana kwedu uye tichinamata chimupunzo mumazuva iwayo, isu maAnglo-Saxon. Asi cherechedzai, Jesu akaprofita kuti mweya mutsvene uchauya woita zvimwe chete. Zvino mukuvhara, ndinoda kutaura izvi. SaAbrahama, zvino isu tiri muna Kristu tinotora mbeu yaAbrahama. Zvino musazvipotsa. Cherechedzai, Abrahama paakasvika panguva yekupatsanurana iye naRoti, Roti akaenda zasi muSodhoma. Zvino zvakasvika panzvimbo iyi ipapo apo Mwari vanga vari kuzozviratidza. Zvino rimwe zuva Abrahama akagara pamukova wetende rake aimirira cheche yepamweya. Zvino pane mapoka matatu evanhu: asingatendi, mutendi wekabanga nemutendi. Zvino asingatendi akanga ari muSodhoma. Mutendi wekabanga aiva Roti, chechiwo zvayo, cheche yesangano. Uye Abrahama aimiririra chechi yakasanangurwa, yakadanwa, yakapatsanurwa. Akanga asiri muSodhoma pakutanga kwacho. Ini zvangu, tarisai, mutumwa uya haana kumboenda kune imwe chechi iya. Akauya kuchechi yakasanangurwa. Vaiva vatatu vavo vakauya. Uye tarisai, pavakauya ipapo, Abrahama akabuda akati, Ishe wangu, uyai nepano, garai pasi, agere pamukova wetende rake. Paiva nechimwe chinhu pamusoro pevarume ivavo. Vaiva vatorwa, huruva iri pahanzu dzavo. Asi zvazvaiva chaizvo, vaiva Mwari pachavo nevatumwa vaviri. Ndizvo zvakataurwa nebhaibheri. Abrahama akamudaidza kuti, Ishe Elohim. Ndizvozvo, Ishe Mwari Jehovha. Vanozviraramira vari voga. Zvino vakauya uye vakagara pasi. Zvino vakataura naAbrahama. Zvino vaviri vavo vakasimuka ndokudzika zasi vachipinda muSodhoma. Zvino Abrahama akakumbirira Sodhoma kana aigona kuwana 50, kana aigona kuwana 20, zvichienda zvichidzika kusvikira aigona kuwana 10. Zvino akavimbisa kusavauraya kana vakaita 10. Cherechedzai, zasi kuSodhoma kwakaenda vatumwa vaviri vasingaitikana zviratidzo nezvishamiso hazvo. Billy Graham wechimanje-manje, chinhu choga chavakaita kwaiva kuvapofomadza. Zvino kuparidzwa kwaevhangeri kunopofomadza uyo asingatendi. Cherechedzai, uye iye vakaparidza evhangeri uye vakadanira roti kunze zvino mukadzi wake akacheuka kuti atarise kumashure tinoziva nyaya yacho asi uyo akasara naabhurahama mutarisei akanga agere akapira musana wake kutende zvino akati aripi zvino rangarirai anga ari abhurahama kusvika nezuro wacho uye akanga ari sarae nezuro wacho asi zvino ndisara uye iye ndiabraham akati abhurahama ko mukadzi wako aripi sara sara akati ari mutende shure kwenyu uye akati ndiri kuzokushanyirai maererano nenguva yeupenyu ko akaziva sei kuti akanga akaroora akaziva sei kuti akanga ane mudzimai uye akaziva sei kuti zita rake ainzi sara asi imi cherechedzai ini ndiri kuzokushanyirai maererano nevimbiso yavakanga vaita ini chisazita singwi vaiva mwari maona uye akati nguva yeupenyu nasara zvichave ari kuzova nemwana zvino akanga ava chaipo pamakore 100 ekuberekwa zvino sara ari mukati akaseka uye mutumwa agere panze nemusana wake wakamufuratira akati kosei sara aseka achiti mwoyo make zvinhu izvi hazvigone kuva izvo vaiva kuverenga pfungwa kwerudzi ikoko uye pakupedzisira murume uyu akapa chiratidzo zvino jesu akati sezvazvaiva mumazuva esodhoma ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu hazvishamise here vane murume nguva yega yemunhoroondo yese yepasi rese kunze uko pakati pemachechi emasangano ane zita rakada kuita saabhurahama abraham graham zvinoshamisa handizvo here chechi yepanyama iri kuwana kushanyirwa kwayo mwari vari kuedza kuratidza chii chii chavakaita ikoko vaiva mwari vari mumutumbi wenyama vachiratidza kuti mwari vachange vari muchechi yavo mumazuva ekupedzisira mumutumbi wenyama mutumbi wevanhu munyama yavo uye vachizoratidza chinhu chimwe chetecho nekuti kana dai majudha akava nacho ndicho chaiva chiratidzo chekupedzisira icho majudha akawana ndicho chaiva chiratidzo chekupedzisira icho abhurahama akawana moto usati wadonha uye hechino ichi zvichidzika kusvika kunguva imwe cheteyo nhasi kana jesu kristu akauya muchechi kubudikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene uye otaura nendimi nekupodza varwere nekuita zvishamiso izvo zvimwe chete zvaakaita naabhurahama mukufamba parwendo zvino ndicho chaiva chiratidzo chekupedzisira moto usati wauya chaiva chiratidzo chekupedzisira mwari vasati vabva kumajudha hechino ichi zvino marudzi anofanira kuwana chinhu chimwe chetecho inova chechi yakasanangurwa uye nechechiwo zvayo hoyo ari kunze uko uye heuno mweya mutsvene uri pano manheru ano jesu kristu mumwe chete akanga ari zuro nhasi nekusingaperi kuti aite chinhu chimwe chete ndiye kristu mumwe chete hakundike ndiye kristu tinodawo kuona jesu kana ndikabuda ndichienda mumugwagwa manheru ano ndokutorerai murume ndomuunza muno ane mavanga ezvipikiri mumaoko ake uye aine mavanga kumeso kwake uku uye ropa richierera kubva pavanga rechipikiri chero munyengeri upi zvake anogona kuzviitawo izvozvo asi upenyu mwari vakamutsa mutumbi wajesu kristu uye unogara kuruoko rwavo rwerudyi munozvitenda here izvozvo ndizvo muprisita mukuru agere ipapo kuti areverere pakupupura kwedu ndiye muprisita mukuru wamwari zvino asi upenyu hwaiva maari mweya waiva maari huri zasi kuno uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaitawo sei akakwanisa kuvaudza zvavaifunga nezvazvo zvavaiita kuti vaiva vanani nekuti aiva shoko shoko ramwari vahebheru 4 yakati rinopinza kukunda munondo unocheka nekumativi maviri uye munzveri wemifungo yemwoyo uyezve kana shoko iri kutenda kwapinda mushoko iri zvino mwari vakaisa chechi yavo muurongwa shoko iroro rinova chinhu chimwe chetecho zvinoita kuti jesu kristu ave mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi chinhu chimwe chete munozvitenda here ndiri kukudenhai kuti muzvitende nguva dzaenda ini ndinongoramba ndichitaura ndiri kukudenhai kuti muzvitende kuti ichokwadi madzichangamiri tinodawo kuona jesu chingava chii chimwezve kana munhu akauya muno azere neropa kwese kwese nemavanga ezvipikiri nezvimwe jesu paanouya ziso rese richamuona ibvi rose richapfugama uye rurimi rwose ruchapupura kana mutumbi wajesu wadzoka ndinotenda mukuuya kwake chaiko mumutumbi wenyama achiburuka kubva kumatenga nekudanidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yamwari vakafa muna kristu vachamuka asi mweya wake unesu pano uye sechechi sepiramidhi inosvika painotesva ndizvo zvakaita chechi mumazuva aluther mazuva awesley mazuva ePentecost uye zvino dombo rechiruvira pedyo kuyama iri chechi iyoyo inofanira kutesva zvakanyatsokwana kusvikira shumiro imwe chete yaakaita pano mweya wake mumwe chete unesimba zvikuru uchaunza mutumbi mumwe chetewo mauri uye womutsa chinhu chacho chose ndizvo chaizvo amen mwari ngavarumbidzwe tarisai kumashure kwedhora renyu remuamerica kune rimwe divi rinoti chisimbiso cheamerica chapungu chine zvinhu muruoko rwacho sei vakaisa chisimbiso cheijipita voti chisimbiso chikuru kune rimwe rutivi kwete dzidziso yepiramidhi haina maturo ndiri kutaura pamusoro pechinhu chavanotaura sezvakangoita sei mudzimai pese paanoroorwa achiisa chifukidzo pachiso chake ari kuuya kumurume wake musoro sezvakaita Rebheka akaisa chifukidzo pachiso chake kuti asangane naIsaka iye haasisina musoro zvachose Isaka ndiye musoro wake uye chechi inofanira kunyatsozviisa pasi peshoko ramwari zvekuti inofukidza chiso chayo pachayo haina musoro iri unhu hwemudzimai kuzviisa pasi pemurume uye ndizvo zvinofanira kunge zvichiitwa nechechi kuzviisa pasi pakristu kushoko rake kudzidziso yake kuzvitevedzwa zvake haizvifungire pachayo haina musoro kristu ndiye musoro wayo kwete rimwe boka revashumiri asi kristu ndiye musoro wayo shoko zvino shoko rakaitwa nyama uye rikagara pakati pedu hareruya jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi kuratidzwa kumwe cheteko kweshoko munozvitenda here ngatinamatei baba vekudenga pane chinhu 1 icho varanda venyu vane mungava nacho kuparidza shoko ndizvo chete zvatinokwanisa kuita kungoparidza shoko vamwe vanowira kumativi enzira vamwe vanosimuka uye vobuda vamwe vanogara vachifunganya vamwe vanorigamuchira richaenda muvhu rakanaka richabereka zvibereko zvichagara zviri nzira iyoyo makati zvichava saizvozvo uye ndiyo nzira yazvinoitika nayo zvagara zviri nenzira iyoyo uye baba ndinonamata manheru ano kuti muboka duku iri riri pano kuti rigowira zvizere pamunhu wese vaitei kuti vazive kuti kuuya kwaishe jesu kwava pedyo hatizive nguva hakuna anoziva baba voga ndo vanoziva jesu akapupura kuti akanga asingazive mwari voga ndo vanoziva pavachamutuma asi ishe munotipa zviratidzo tinoziva kuti zviratidzo izvozvo zviri kuonekwa tinoona negwaro kuti kushanyirwa kwokupedzisira uko majudha akava nako uye zvino kushanyirwa kwokupedzisira uko masamariya akava nako kushanyirwa kwokupedzisira uko marudzi achagamuchira kwakaporofitwa kwakataurwa jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi o mwari kana mukanzi mandizodza manheru ano nemweya wakristu hazvina zvazvinobatsira kunze kwokunge mazodza chechi yenyu nenzira imwe chete zvinotorera isu pamwe chete hatina kuparadzaniswa tiri mutumbi mumwe ishe ndinonamata kuti mugozviita uye dai kana shumiro yapera dai pakasava nemunhu ane utera pakati pedu dai ipapo mumwe nomumwe wavo dai shoko iri rawira mumwoyo yavo uye dai varigamuchira uye dai zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvaitwa kana mukazvipa ishe tinoenderera mberi nekupodza kwamwari kana zvikasadaro tinongopfuurira mberi neruponeso kuda kwenyu ngakuitwe ishe kuratidza kuti tinotenda muevhangeri rizere uye nekutenda kuti muri mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi muri mwari muzodziwa wekudenga uye muri mumwe chete uye tinokutendai kuti muri mumwe chete kuti muri kurarama nekusingaperi mugere kuruoko rwerudyi rweushe muchirarama nekusingaperi kuti mureverere pamusoro pekupupura kwedu tinozvitenda baba tinonamata kuti muchativharira mukati muumambo hwamwari zvino uye mozviratidza kwatiri zvino itai kuti vanhu vazive kuti kana kutongwa kwarova nzvimbo ino ipapo ishe hapazova nepembedzo ngazvizivikanwe muzita rajesu amen ndakuchengetai kwenguva refu hatisi kuzodana vakawandisa pamwe tinozotora vamwe vacho vose mangwana manheru andiudza kuti apa makadhi okunamatirwa ndofunga anga ari chii A1 kusvika kuna 100 zvakanaka hatikwanisi kuvamisa vese panguva imwe chete tinongovamisa sezvatinokwanisa chero vatinokwanisa kumisa zvino pane vakati wandei vavo pano vari mumawiri cheya nezvimwe zvino tinofanira kukudanai uye zvakare kana tadaro tichaona kuti matakurwa kuuya kumusoro kuno kana nhamba yenyu yadanwa asi sekungo tichavatora mumwe chete panguva nekuti pane vakaremara vakawanda zvino ndiana nekadhi rekunamatirwa namba 1 A number 1 simudza ruoko rwako chero anaro kadhi rekunamatirwa A number 1 A number 1 munogona kufamba here zvakanaka A number 2 ndiana ane A number 2 mudzimai mati kudi Number 1 pane zvisina kumira zvakanaka tarisai pakadhi ravapo onai kuti ikadhi ripi ravainaro mudzimai uyu haana kunzwisisa haana kadhi rekunamatirwa zvakanaka A number 1 imi ingomirai zvishoma amai kana musina kadhi hamusungirwi kunge minaro ingogarai ipapo motenda zvino motarisa zvichaitwa nemweya mutsvene maona Zvakanaka. Vangani vanoziva kuti kune vakawanda vanopodzwa kunze uko vasina makadhi ekunamatirwa kupfuura vanavo pano. Vangani pano vasina makadhi ekunamatirwa. Simudzai maoko enyu uye muchiziva kuti Mwari vanogona kukupodzai. Chingova tarisai zvino kwemaminitsi mashoma kana vauya. A number one, ndeupi mudzimai anga ane kadhi rekunamatirwa A number one? Zvakanaka, simukai. Ndiyo number one here? Number two, ndiana ane number two? Number three, uyai kumusoro kuno kwechingovana. Imi muri three, imi madzimai. Number two, one, two, number three. Ndiana ane number three? Number three, uyai nechekuno, imi mose nenzirai. Kana uchigona kufamba, kana usingakwanise, zvakanaka simudza ruoko rwako, tichakutakura kumusoro kuno, maona. Number one, two, three, number four, ndiana ane kadhi rekunamatirwa number four? Simudzai ruoko rwenyu number four, mudzimai ari apo chaipo, uyai pano chaipo. Number five, number five, zvakanaka. Number six, chingounganai nechekuno, kudivi rino, nechekuno. Number six, maasha, mumwe munhu endai zasi uko, hamaroi, vamwe venyu, batsirai vanhu, zvakanaka. Number six, one, two, three, four, five. Number six, ndiana ane kadhi rekunamatirwa number six? One, two, three, number six, zvakanaka amai, vari mumutsara chaimo.
Number seven.
Number seven, ipo pano chaipo, munogona kusimuka here? Oh, zvakanaka. Number seven, number eight, zvakanaka, apo amai. Number nine, ipo pano chaipo, zvakanaka amai. Number ten.
Number ten.
Number ten.
Prayer card number ten.
Kadhi rekunamatirwa number ten. Munoti chii nechispanish? Pane vanhu vechispanish vazhinji here pano. Number ten, zvakanaka changamira. Number 11.
We want you everyone with a prayer card. We're going to
tinoda kuti imi mwese ane kadhi rekunamatirwa tichava namatira nokuti tinosungirwa kuzviita. Imi batai kadhi renyu. Number 11. Rawana here. Number 12.
That's fine.
Zvakanaka.
Number 13.
Zvino number 13. Imbomera izvishoma amai ava apa. Ndiyo namba yavo here.
Number 14.
Zvakanaka. Number 14. Zvakanaka zvino namba. Inamba 13 here. 13, neshe kuno, zvino, mwe munasimuka pasiripo, munoona, inamba 13 here, 14, zvakanaka, varikuzo, vaunganidze mune imwe kamuri zvino, ngatimirei zvino tiunze ava, uye, zvakare tinogona kupinza vamwe vose apo patinosvika kwavari, kana mukabvisa icho, kana chichigona kubviswa, kana kuti, oh, vanogona kushipoterera, ndinofungidzira kana, zvakanaka, zvino mwe nemumwe wenyu muno, hapana munhu mukuziva kwangu ari pano wandinoziva kunze kwekunge uyu ari mwanakomana wahama Evans, agere ipo pano, ndinotenda kuti ndi Ronnie Evans, ndizvo here
Ronnie?
Zvakanaka, ndiye ega munhu wandinoona muchivakwa wandinonyatsoziva kunze kwahama Borders manager, nemwanakomana wangu chero kwaenda, mufundisi pano, imi vamwe mose muri vatorwa. Zvino ndiri kuona vangaite zvikamu 90 kubva muzana venyu vari kurwara. Zvino kumusoro mubharukoni zvakare, hazvina basa kuti uri papi kana uchirwara kumusoro uku usina kadhi rekunamatirwa. Simudza ruoko rwako kuti ndiri kurwara. Zvakanaka, tendai kumusoro ikoko. Zvino rangarai paari kuvaisa mumutsara, regai ndikupei rimwe gwaro. Ndinoda kuti munyore magwaro aya pasi uye mugwarangarira. Zvino hama vashumiri, neuko mukati muno, vangani vanoziva izvi kuti Bhaibheri rakataura kuti Jesu mupurisita mukuru iye zvino anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu? Vangani vanoziva kuti ichokwadi? Saka kana ari mupurisita mukuru mumwe chete zvaaiva nezuro, anozoita nenzira imwe cheteyo nhasi yaakaita nayo nezuro, ndizvo here? Kana muchizvitenda, simudzai ruoko rwenyu. Zvino ndichakumbira kana muchida kuti musafamba-famba zvino kwemaminitsi mashoma. Ingogarai mukuremekedza kwechinguvana, musafamba zvachose. Uye shamwari, chengetai vana venyu vari pedyo nemi nepamunokwanisa napo zvino, nekuti hatisi kushanda, hatisi kuita zvekutamba nekunamata. Uye kazhinji, vangani vanoziva kuti izvi zvinobva pane mumwe zvichienda kune mumwe. Makazviona zvichiitika, hongu changamire kazhinji. Vanhu vanongogara chaimo muzvigaro zvavo uye vounyana vaoma mitezo. Ndakavaona vachidonha nekufira chaimo mu chaipo paplatform chaipo. Ndizvozvo, hatisi kuita zvekutamba nekunamata. Unofanirwa kuremekedza. Zvino, izvi zvinoyera. Zvino, Bhaibheri rakataura kuti Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Uye rinotaura kuti ndiye mupurisita mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu. Munhu wese anopupura kuti ichokwadi. Zvino, ungaziva sei kuti iwe wambata? Iwe, anoita nenzira imwe chete yaakaita paiva pano. Zvakanaka, akaita sei? Regai ndikupei muenzaniso, nekuti ndiri kukuitai, ndiri kuedza kukuitai kuti mutende kuti ndiye mumwe chete. Haana kushanduka. Bhaibheri, gwaro rangu nderekuti ndiye mumwe chete. Zvino apo izvo, mune paiva nemudzimai toti akanga asina kadhi rekunamatirwa. Asaida kupinda aitenda kuti akanga ari munhu mutsvene, muprofita. Uya akati, kana ndikangobata mupendero wenguwa yake, ndichapodzwa. Muno zvanya yacho. Uya akamanikidzira nzira yake achipinda nemuchaunga kushikira mubata. Zvino, ana mungozvinzwa panyama, munoziva. Nekuti, hanzu yechiParasitina inorembera, ine nguwa yemukati zvakare. Asa ana kumbozvinzwa panyama yake, nekuti Petro akamutsiura paakati, ndiana andibata. Petro ndokuti, ishe, handita akamutsiura akati, momo yose iri kukubatai. Akati, asi ndinoona kuti ndapera simba, simba abva mandiri. Zvino akatarisa kwese kwese. Munoona, akanga abatwa neimwe mhando yekabatiro. Zvino akacheuka ndokutarisa paungano kusvikira awana mudzimai mudika akanga amubata. Zvino akamuudza nezvekubuda ropa kwake ndokuti kutenda kwako kwakuponesa. Aiva Jesu nezuro here? Zvakanaka. Kana ari mumwe chete nhasi muprista mukuru anogona kubatwa neutera hwedu, hakwanise kukubata here kana ukamubata? Hakwanise kuita basa rimwe chetero here? Zvino, iyo. Zvinorangarirai, anogona kushandisa izwi rangu kana zvirizvo. Ndakangoita semicrophone iyi. Haina ruzha kana pasina chimwe chiri kutaura nemairi. Ndizvozvo. Handikuzivei. Asi iye, anokuzivai. Saka munogona kundibata hazvina zvazvingabatsira nepadiki zvapo. Ukabata vafundisi, hazvina zvazvingabatsira nepadiki zvapo. Vangori vanhu sezvandiriwo ini. Asi mukamubata kamwe chete, tarisai zvinoitika. Zvino hausungirwe kunge uri pano, hausungirwe kunge uri paplatform. Bedzi ingotenda chete. Zvino, uyu ndiwo mufananidzo wepandanga ndichitaura manheru ano muna mutsvene Johani chitsauko 4. Kana uchida kuiverenga kana wasvika kumba. Yepano murume nemudzimai. Mudzimai uyu handimuzive. Handina kubvira ndakambomuona muupenyu hwangu. Mutorwa zvachose kwandiri. Nguva shoma yapfuura vapa makadhi kunamatirwa. Zvino iye, awanawo rake. Mukomana anouya kumusoro kuno pamberi penyu mose osanganisa makadhi kunamatirwa iwayo kuti arege kuziva kuti nderipi raari kupa ani. Saka anongoatambidza kwamuri chero ramunoda. Uye zvaitika kuti mudzimai uyu. Uye ndinoadaidza kubva chero papi hapo. Zvichida mangwana manheru, ndinogona kutangira pana 65 kana 45 kana 25 kana 90 ndichidzoka kumashure. Munozviziva izvozvo, imi manga muri musangano iyi. Saka zvangoitika saizvozvo manheru ano. Uye ndirikuona wachiyo ichitenderera kusvikapo. Uye handisi kuda kukuchengetai. Asi mudzimai uyu, zvangoitika kuti anga ari pandatangira. Number 1, ndinodaira kuti ndimi mudzimai wacho. Ndimi here? Ndimi munhu wacho here? Zvakanaka. Tiri vatorwa mumwe kune mumwe, hatizivane. Aka ndeke kutanga kedu kusangana. Heino nzvimbo diki pano, heuno murume nemudzimai vachisangana kekutanga, saJesu nemudzimai uya patsime. Vanhu vaviri vasati vamboonana, uye hepano patimire. Zvino, kana ndikati kumudzimai, ishe vakandituma kuti ndinamatire vanorwara, ndichaisa maoko angu pamusoro penyu, unogona kunge usiri urwere wavauyira pano, pamwe dambudziko remumba, pamwe dambudziko remari, pamwe ndechimwe chinhu. Zvichida haatombori muKristu handizive. Asi, kana akakwanisa kumuudza zvakaitika, uye zvozomuudza zvichazoitika. Zvirokwazvo anogona kutenda zvichaitika, kana iye achigona kutaura zvakaitika. Ndizvo here? Vangani vanozvitenda zvino? Zvakanaka. Zvino, kana paine ani zvake anofunga kuti pane chakaipa pazviri zvekuti iwe une chirongwa chiri nani, pfungwa iri nani, wakasununguka kuya pano zvinotora nzvimbo yangu. Kana ukasadaro, ibva wanyarara nezvazvo. Maona. Zvino cherechedzai. Zvino hezvino izvi. Ndichangobva kuparidza shoko kuti Kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Uye akaratidzwa negwaro kuti anorarama nhasi muchechi yake. Uye ari kuuya. Uye nechiratidzo chekupedzisira chaakapa kumaJudha, maSamaria. Uye zvino kune marudzi. Chakava maJudha akava nemakore 4000 ekutenda kuti muprofita aiuya muchinhano chayo chikuru chechi payaienderera mberi. Marudzi akava nemakore 2000 zvichitevedzwa zvemachechi. Uye zvino pa zvichienda zvichidzika pakutaura nendimi nekupodza kwaMwari. Uye zvino kusvika chaiko kunguva yekupedzisira. Apo Mesiya mukuru muuzaro hwemweya wake achifamba kwete mumunhu one bedzi, muchechi yose uchiyerera. Zvino zvisinei nekuti ndingatenda zvakadii, mudzimai uyu anofanira kutendawo. Uye zvino, imi vari kunze uko vasiri kuzova mumutsara wokunamatirwa, tarisai kuna Mwari muti, Mwari, mutana mudiki uyo akamira kumusoro uko, handizive. Hapana chaanoziva nezvangu. Asi ndiri muchinhano chakaipisisa. Regai ndibate hanzu yenyu, uye imi motaura kubudikidza nemaari mondiudza chimwe chinhu. Zviedzei, moona kana ari mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Musazviedza, zvitendei, chero ani zvake anogona kuzviedza. Hatiedze Kristu, tinongomutora tomutenda, hauye nekuedzwa. Zvino, kana mweya mutsvene ukazarura, ndinofanira kutaura nemudzimai uyu kwechinguvana. Zvino, tarisai pano, ndiri muSpokane. Sei ndakauya kuSpokane? takatoita dambudziko kuti tisvike kuno tikatozochinjanisa misangano neimwe nyika. Ndaifanira kunge ndiri pano munguva iri kumberi kweino, asi ndakatozochinjanisa. Asi zvakadaro, iye isu ndinofunga havana kukwanisa kuwana chivakwa chacho. Vakatozouya kuzotora chechi yehama iyi nedzimwe hama idzi dzinoshamisa dzakapinda dzichibatirana pamwe nehama iri pano. Zvinotapira izvozvo zvakanakisa. Ndiyo nzira yandinoda kuona chechi ichiita. Hepano patiri takamira pano sezvizvi. Hepano pandiri. Sei, Mwari vakandituma kuno, ndakanzwa kuti ndiuye kuno. Handina basa kuti ihondo yakawanda sei yandinofanira kuva nayo. Vakati huya kuno, uye hezvino ndiri pano. Kwete nekuti ndakanga ndisina imwe nzvimbo yekuenda. Bvunzai maneja uyu, tine bhuku rekokero pasi rose, mazana adzo. Asi ndakangonzwa kuti ndiuye kuno. Sei, handizive. Zvichida vachatupfunura rumutsiriro. Zvichida uri kugamuchira mharidzo yako yekupedzisira. Handizive, handikwanise kukuudza. Asi vakandituma kuno, handizive kuti sei hezvo ndiri pano. Jesu akakwira kuSamaria. Sei, akanga asingazive. Mudzimai akabuda akangotanga kutaura naye ndokubva awana dambudziko rake. Zvino akamhanya akaudza munhu wese, ndiye Mesiya. Zvino amai, kana Mweya Mutsvene ukandizarurira chimwe chinhu chamaira pano, kana chimwe chinhu chamakaita, kana chero zvachingava, munoziva kuti handikuzivei. Uye kana vakazvizarura, munotozviziva kuti zvinofanira kubva kune rimwe simba remweya. Zvinofanira kuuya, munozviziva izvozvo, handizvoirama. Zvinofanira kuuya kuhanzvadzi, chete zvinotofanira kuuya nemusimba remweya. Munozvitenda here kunze uku? Zvinoenderana nezvaunofunga kuti chii. Vafarisei vakati ndiBherizebhabhu, asi vatendi vakati ndiMesiya. Vaive vanhu vemagwaro, vanotenda magwaro. Zvino ndichangotaura nemudzimai uyu, uye ndapota rambai makagara pasi. Zvino musafambe nekuti unoti hama Branham, muri kumirira chimwe chinhu. Zviro kwazvo, vanga vaine mufananidzo wemutumwa uya here kumusoro kuno? Hoyoka uyo muWashington DC nezvimwe zvakadaro, chinhu choga chemweya chati chamboratidzwa pachena nesainzi. Shongwe yemoto imwe chete yandakakuudzai kuti yaiva neIsraeri. Payakaitwa nyama, tinoona zvayakaita munyama. Zvino, kana iri shongwe yemoto imwe cheteyo, ichazviratidza nenzira imwe cheteyo. Upenyu humwe cheteo. Ukaisa upenyu hwemuzambiringa mudzinde renhanga, raizobereka mazambiringa. Zviro kwazvo hwaizodaro. Upenyu huri mariri hunobereka zvibereko. Kristu akati, ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Akakwira kumusoro ndokudzosa upenyu hwake. Upenyu hwake hunopupura. Zvino kana zvakadaro, ndakamirira chizoro ichocho, uye kana chikasauya ndichangoisa maoko angu pamudzimai uyu ndomunamatira ndoenderera mberi. Handizive, handigone kureva. Iri kutora nguva yayo kana kuti ndiri kutora nguva yangu ndakaimirira. Ndizvozvo chaizvo. Dambudziko nemunhu wese nderei? Dambudziko nderei? Hamugone kutenda here? Iva nekutenda shamwari. Gwaro riri pano pamberi penyu. Zvino munhu wofamba achiuya kumusoro kuno, uye wosvinga pamberi peungano yevanhu kutora shoko raMwari. Odena nyika yose naro. Tendai, ivai nekutenda. Amen. Zvino, muzita raJesu Kristu mwanakomana waMwari, ndinotora mweya wose uri muno pasi pekufamba kwemweya mutsvene, uyo wakandizodza. Zvino, ivai nekutenda. Tarisai kuno kwechinguvana, saPetro naJohani vakati, titarise. Ndiri kuvimba nekuda kwenyu. Handizive makangomira pano mudzimai. Asi kana Mweya Mutsvene ukazarura chimwe chinhu kwandiri chiri muupenyu hwenyu, munozoziva kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Ndiri kutaura nemi mumwe nemumwe, ndicho chikonzero ndine mumwe munhu kumusoro kuno kuti ndingoona maziviro. Mweya unondizodza, uye zvadaro ndinogona kutangira kuungano kana chero kwaunenge uri. Unoona, chero kupi kwavachazomutungamirira zvino. Zvino ndiri kungotaura nemi kuti ndizive, kuti ndingoona zvavangandiudze. Handizive zvingava kwavari kutaura, asi ndine chokwadi chekuti vachazviita. Hongu changamiri, mudzimai anobva pandiri achisuduruka. Anogona kupupura iko zvino kuti pane manzwiro akamupoteredza akaita semanzwiro emazviro kwazvo anotapira akanini pane kuti chiedza chagara pamusoro chaipo pemudzimai uyu. Zvino mudzimai uyu ari kutambura nedambudziko repahuro. Ndizvozvo. Ndizvozvo amai. Munotenda here? Sei kari kakawanda kacho nguva dzese mumwe munhu anofunga kuti azvifembera izvozvo? Ndine pfungwa yakanaka yekuda kudana wacho azviita. Usadaro, iwe tenda. Handina kumbozvifembera pamudzimai uyu. Anoziva kuti handikwanise kudaro. Zvingava zvakakwana sei, uye zvova hezvo kungo anenge munhu akaisvonaka. Regai nditaure naye kwekanguvana. Zvino chero zvaakuudzai, ini handingazive. Zviri patepi munoona. Nditori kumwewo, zvakaita sechimwe chiyero chiratidzo. Hamusi kuona here? Hongu, zviri pahuro. Mune dambudziko repahuro, uye muri kunetseka nekuhuta huta. Munoita semunohuta huta zvakanyanyisa. Zvino munongova nezvakavhiringika, zvinhu zvakawanda zvinokunetsai. Munorukutika chaizvo usiku hwafamba, kuneta kupera simba, basa renyu raitwa. ndizvozvo chaizvo. Chimwezve chinhu, pane mumwe munhu wamuri kunetsekera, wamuri kunamatira. Ndiri kuona mumwe murume achioneka, anofanira kunge ari murume wenyu. Zviri munzvimbo imwe chete. Murume wacho ari pano iko zvino. Munotenda here kuti ndinogona kukuudzai chiri dambudziko remurume wenyu? Mungandienda here kuva ndiri muranda wake? Murume wenyu anotambura nedambudziko remwoyo. Iyewo anohuta-huta. Uye maunza mumwe munhu kubva kumunin'ina wenyu. Mamuunza kubva mumusha unochengeterwa chemberi nevakaremara. Akagara ipo pano, ndizvozvo, akaremara. Munotenda here? Zvino, ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi here? Zvino izvozvo zvinounza chii? Kristu, pano nesu. Munotenda here nemwoyo wenyu wese? Zvino, endai munogamuchira zvamakumbira, musapokane. Munogona kuwana zvamakumbira, Mwari vachava nemi. Zvino musafamba-famba, garai makanyatsonyarara, garai makanyarara, garai makanyarara. Muchiremekedza, munoona? Mumwe nemumwe wenyu uri mweya, uye paunofamba, ndinogona.
Just be real, Reverend. Why?
Unogona kungozviziva zviri kufamba, pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka. Maona, chinguvai nekunyatsoremekedza zvino makanyarara. Uyu ndiye mudzimai wacho. Mutumwa wachiedza chandinotarisa chaoneka nechemuno pane imwe nzvimbo. Chaimo muno, ivai munonyatsoremekedza zvino, ingorambai muchinamata. Zvino, kana ndikatarisa pasi ndoti, zvino, munhu uyu akarara panhoo akaremara, kana kuti ane arthritis, ari kuzoo. Maizoti chokwadi itarisei, chokwadika, ndizvo, munogona kuzviona. Asi pano munhu uyu, anotaridzika kuva mutano zvizere, dambudziko rake mudzimai uyu nderei. Heyo nyaya yacho, zvino, tarisai nechekuno kuchinguva anamai. Tiri vatorwa mumwe kune mumwe, kekutanga kedu kusangana. Mweya mutsvene mukuru ari pano, munozvitenda here izvozvo? Muri kuunzwa. Haasi manzwiro anotapira here? Munoona. Unongonzwika uchiziva kuti uri muKristu nokuona kugamuchirwa mumweya iwoyo. Zvinongoita unova manzwiro chaiwo anotapira akaninipa. Chinhu chakanaka kwazvo kuva muKristu. Zvino kana Ishe Jesu vakandiudza chimwe chinhu pamusoro penyu, kana zvamakamirira pano zvamunoda kubva kwavari, mungazvitenda handiti? Kana vakagona kukuudzai kuti iyi inyaya yei? Zvino, dai ndaigona kukupodzai ndaizviita, asi handikwanisi munoona. Dai vainge vakamira pano, vaine sutu iyi yavakandipa, vaisakwanisa kukupodzai nokuti kupodzwa kwenyu kwakatobhadharwa kare. Vaizokuitai kuti muzive kuti vanga vari ivo, uye kuti vaizozviita sei. Kubudikidza neni vachizviratidza kuva mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, izvo chaizvo zvandakaparidza nezvazvo. Ungano ndinotenda kuti tose tinozvitenda izvozvo. Hongu, zvino imi chingotendai, muri kutambudzika neburi remudumbu, ndizvozvo ichokwadi. Zvakare, mune chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka nerutivi rwenyu rwekurudyi. Mune marwadzo anorova uye anodzika chaiko zasi nerutivi rwenyu rwekurudyi kusvika chaimo mutsoka dzenyu. Ndizvozvo handizvo here? Munotenda here kuti ndiKristu wamakazodzwa naye zvino? Mugamuchirei semupodzi wenyu, ibasa rakapedzwa. Zvose zvichakusiyai uye hamufe makazova nazvo kana mukazvitenda. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei hanzvadzi yangu. Ini handipodze. Ini, dai ainge akamira pano, haigona kupodza. Vangano anozviziva izvozvo. Akatozviita kare, munoona. Anongokuzivisai kuti ari pano, akamuka kubva kuvakafa. Ndicho chinhu choga chaaigona kuita. Kuzvizivisa kuti achiri Mesiya. Magadiniko, ndinofunga kuti tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Handisati ndakambokuonai muupenyu hwangu. Uye takangomira pano kekutanga murume nemudzimai vasangana. Pane murume ari kuramba achiuya pamberi pangu, munoona. Mumwe munhu ari kunamata. Rambai muchingonamata zvakanaka, ndizvozvo chaizvo. Chingomubatai, ndinongokukumbirai muzita raIshe Jesu. Kuti mutende zvandataura kuti ichokwadi, nokuti ndataura chokwadi uye munoziva kuti ndizvo zviri kubva mushoko. Uye kana ndataura chokwadi, Mwari vanosungirwa kushoko ravo pachavo, maona. Kwete kusungirwa kwandiri, vanosungirwa kushoko ravo, maona. Ndiri kungotaura shoko ravo. Zvino, ndisingakuzivei, asi kana Ishe vakandiudza chimwe chinhu pamusoro penyu, kana chimwe chinhu chamakaita, kana chimwe chinhu chamaisafanira kuita, kana zvimwe imi dambudziko ramunaro. Zvino, pamwe ndezvemari, ndezvemumba handizive, asi kana vakangozvitsanangura, munozoziva kuti panofanira kunge paine imwe mhando yesimba, rinofanira kunge riri shoko ramwari nokuti ndiro munzveri wemifungo yemwoyo, ndizvozvo chaizvo. Munotenda here kuti Mwari vakatumira izvi mumazuva ekupedzisira, uye ndiKristu ari kupupura nezvekuya kwake nenguva isipi? Kana muchizvitenda izvozvo, zvino Mwari zviro kwazvo vachakupai chikumbiro chenyu. Mune pakatsemuka. Paviri pose. Ndizvozvo. Mune chimwezve chinhu chisina kumira zvakanaka. Idambudziko redundira. Ndizvozvo handizvo here? Munotendere kuti anoziva kuti ndimi ani. Mai Peterson, ndimi vacho. Zvino, endai muchitenda uye hazvizokunetsai zvakare. Ivai nokutenda musapokane.
Do you believe? Just have faith in God. Don't doubt.
Munotenda here? Ingova ine kutenda muna Mwari. Musapokane. Musapokane. Tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Asi Ishe Jesu vanotiziva tiri vaviri. Uye munofunga here kuti anogona kuita chimwe chinhu kana kundiudza chimwe chinhu pamusoro penyu chingakubatsirai? Mungazvitenda here? Zvino munocherechedza mamiriro azvandiisa maari zvino. Ndiri kungodedera kwese kwese. Munoti, sei hama Branham, sei muchidaro? Zvino kana mudzimai muduku mumwe akabata mupendero wenguo yaJesu akaita kuti mwanakomana waMwari apere simba, munofunga kuti zvingandiitei ini mutadzi akaponeswa nekutenda? Heino nzira yoga yandaigona kuita. Kunyange imwe chete imhaka yekuti akati, mabasa andinoita, imi muchaaitawo. Muchaita akawanda kudarika aya. Bhaibheri reKing James rinoti makuru, asi harina kududzirwa zvakanaka. Dudziro chaiyo inoti akawanda. Ndianiko angagona kuita mamwe makuru? Akapodza vanovhara, akamutsa vakafa, akamisa zvisikwa, akaita zvose zvaida kuitwa. Maona, unongoita akawanda awo chete nekuti aizopatsanurwa achigoveraniswa muchechi yake, akawanda kudarika aya. Zvino, hewo nomudzimai mudiki kwazvo kwandiri. Handimuzive, handisati ndambosangana naye. Tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Asi, Mweya Mutsvene unotiziva tiri vaviri. Uye kana Mweya Mutsvene ukandizarurira chimwe chinhu chakadaro, zvingaita kuti ungano yose igotenda here? Munhu wese, herino ruoko rwangu, herino Bhaibheri. Handizive mudzimai uyu, maona. Uye, hapo paamiri, anogona kunge akange ari mumusangano kune imwe nzvimbo. Makambopinda mune mumwe wemisangano yangu here kumashure? Haana kumbobvira akapinda mumusangano kana kumashure. Akangomira pano, tiri vatorwa chaivo mumwe kune mumwe. Zvakanaka. Mweya Mutsvene ngaakupei chikumbiro chenyu, hanzvadzi. Hongu. Mudzimai uyu, ane dambudziko kumapeto kweura. Uye ane ura wakazvimba, wakazvikonzera. Makava nedambudziko rakawanda muupenyu hwenyu. Handizvo here? Ndiri kukuonai muchipinda muchipatara. Kwete 1, 2, 3, 4, 5, 6 maoperation. Iyi izvanzi naJehovha. Tendai nemwoyo wese, uye zvese zvatopera. Munozvitenda here? Uyai nepano. Munotenda here kuti Mwari vanogona kupodza dambudziko remwoyo? Zvakanaka, furai zvenyu mberi muchibva paplatform. Munotenda here? Pano makasimudza ruoko rwenyu. Munotenda here kuti anopodza dambudziko reprostate raminaro? Okuita zvakanaka. Zvakanaka, kana muchizvitenda, unogona kuvaonazvo zvakare. Ngova ine kutenda. Makadina mai, munotenda here kuti anopodza arthritis? Zvakanaka, chingorambai muchifamba zvino, uye anokupodzai chingo, achazvipodza kana mukazvitenda. Ko ima mai, mungada here kukurira dambudziko remudumbu iroro, mugopora, chingorambai muchifamba, muchiti, ndinokutendai Ishe, ndinozvigamuchira. Kana mukangozvitenda, chii, zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda. Munotenda here? Ko kana ndikasataura chinhu kwamuri, ndongoisa maoko pamuri. Mungazvitenda here? Munotenda kuti munopora here? Uyai pano. Muzita raJesu Kristu, dai mudzimai uyu apodzwa. Ndemumwe anga asiri kuda kuona chero chinhu, maona. Angotenda kuti chero zvazviri, zvakatoringana. Uyai amai. Ko kana ndikasataura chinhu kwamuri, mungatenda zvimwe chete here? Zvakanaka. Kana muchidaro, dambudziko remadzimai ndatokuudzai kare, saka endai mberi henyu. Dambudziko remadzimai iroro richaenda uye rokusiyai, uye muchaita zvakanaka kana mukangotenda nemwoyo wenyu wose. Tendai. Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Endai munodya chikafu chenyu chemanheru muti. Ndinotenda Ishe nekundipodza. Amen. Mwari vakuropafadzei. Ingova ine kutenda. Musapokane. Ingotenda ine moyo wenyu wese. Uyai amai. Mava nemudumbu munohuta huta kwenguva refu. Makatambura kakawanda nekuda kwamo. Zvose zvapera zvino. Munozvitenda here? Zvakanaka. Endai muchiti, ndinokutenda Ishe. Vangani vanotenda kunze uko? Nemoyo wenyu wese. Munotenda here kuti ndiye mwanakomana waMwari, mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi? Munozvitenda here? Chitangai kufamba muchibva paplatform zvino muchiti, ndinokutenda Ishe. Pane chimwe chinhu chandizodza, handicho here? Ndinoisa maoko pamusoro penyu ndichiti, Ishe ngavarumbidzwe chimwe chizoro. Uyai, munotenda here? Ivai nokutenda. Muzita raIshe Jesu, endai mugopodzwa, tendai. Uyai. Kana ndikasataura chinhu kwamuri, mungatenda zvakadaro here? Zvakanaka, munohuta huta, saka muri makava nekuhuta huta kwenguva yakareba. Chaizvo izvo chimwe chinhu, ishanduko iyo, kuguma kubereka uku kwakakuvhiringai. Munoita nguva dzamunonzwa kuderera zvakanyanya, uye imi munhu wese ari kuti, dzikama mhaniwe. Asa hamugone pane chimwe chinhu chiri kukuvhundutsai asi chaenda zvino chichagara chisipo. Maona, ingozvitendai nemoyo wenyu wese, endai munotenda nemoyo wenyu wese. Munotenda here? Mumwe munhu kunze uko muungano, tenda. Oh, munotenda here? Changamire tinodawo kuona Jesu. Munoziva hazvigone kuva ini. Saka munofunga kuti uyu ndiani? Ko mudzimai mudiki uyu wekuMexico akagara apa? Ari kutambudzwa nedzungu. Ndizvozvo chaizvo. Munotenda here? Mabatani. Mabata mupurisita mukuru. Hamuna kumbobata ini. Muri kuresa neni. Zvakanaka. Dzungu renyu rakusiyai. Amen. Amen. Vabvunzei kana zviri izvo. Inguva ine kutenda muna Mwari. Tendai Mwari. Ko imi makarara apo pastretcha? Hongu imimi. Munotenda nemoyo wenyu wese here? Manongedza mumwe wenyu. Munonditenda here kuti ndiri muprofita waMwari kana kuti muranda wavo? Ndikataura nenzira iyoyo zvinogumbura vanhu. Munozvitenda here? Kana handikwanise kukupodzai changamiri. Asi Mwari vanogona. Kana mukarara ipapo, muchafa. Vana chiremba havagone kukubatsirai. Chimwe chinhu, mune dambudziko remudumbu. Mune arthritis kumusana kwenyu. Asi hapana anogona kupodza izvozvo kunze kwaMwari. Asi kana mukatenda Mwari uye moita maringe neshoko, munogona kusimuka, motora mubhedha wenyu, moenda kumba. Kwenyu muri pastretcha inotevera nechapo. Munotenda here? Hoyo kachienda, Mwari ngavarumbidzwe. Mukuona here achitwasanuka? Hoyo kachienda, ngatipei Mwari rumbidzo. Amen. Munomutenda here?
Amen. Isn't he the same yesterday, today, forever?
Amen.
Amen. Asi here mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Handigone kupodza. Handigone kuti aite zvakanaka. Kristu ndiye anogona. Ko muri kutyei? Pandataura maminetsi mashoma apfuura pamusoro pemudzimai uyu ari kuhuta huta. Manyatsonditende utsa. Muri kutya. Hapana chiri kuzoitika kwamuri. Muchaita zvakanaka. Munozvitenda here izvozvo? Mungadhonza sei kutenda kwaMwari? Ndiani wamabata kuti azive kuti kwanga kuri kuhuta huta kuri kukunetsai? Munotenda Mwari here? Munovatenda here? Kuvatora pashoko ravo? Munonditenda here kuti ndiri muprofita wavo? Zvino nemuzita raJesu Kristu simukai kubva pastretcha iyoyo muende kumba uye mukanganwe nezvazvo. Munozvitenda here? Budai. Simukai.
Take up that which you have, go home.
Tora ichocho chamunacho, endai kumba mupodzwe.
Have faith in God. You believe?
Ivai nokutenda muna Mwari. Munotenda here? Kana mudzimai uyu akangotenda chete. Manga muchinamata. Pane chiedza chiri pamusoro penyu. Kana muchitenda muchakurira porio iyoyo. Uye mugopodzwa.
Return to the mission field.
Modzokera kuminda yekuvhangira.
Don't doubt it.
Musapokane nazvo. Munomutenda here? Ko imi necheuko? Dambudziko remusana, dambudziko redundira, zvakavhiringika zvese hazvigone kuwana. Hapana chinogona kukubatsirai. Kristu ndiye ega anogona kukupodzai. Ndizvo here? Madima mutenda. Munonditenda here kuti ndiri muprofita wake? Mungatora shoko rangu serake here kuti ndikuudzei kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi? Angamira sei pano zvino okuudzai zvose pamusoro penyu imi musina kumubata? Madima mutenda, simukai, torai mubhedha wenyu uye muende kumba. Munopora, muchazvigamuchira uye mobva panhoo iyoyo. Tendai Ishe Jesu Kristu. Ivai nekutenda, tendai. Mudzimai mudiki uyu agere apa muwiricheya iyi. Handikwanise kukupodzai, asi kana mukatenda nemwoyo wenyu wese, chirwere cheshuga ichocho chichaku siyai zvino moenda kumba kunopora. Ivai nekutenda muna Mwari. Zvitendei, budai, endai kumba, podzwai. Ko imi makarara apo muchitambudzika nekuda ropa pauri? Zvese. Munotenda nemwoyo wenyu wese? Kana muchitenda nemwoyo wenyu wese? Zvinhu zvese hazvina kumira zvakanaka pamuri. Asi madima, simuka uye mubva pamubhedha iwoyo. Ibvai panhoo iyoyo. Muzita raJesu Kristu, simukai.
Amen.
Arukavo, munhu wose anotenda munozvitenda here? Madzichangamire, tinoda kuonawo Jesu. Munozvitenda here? Isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe zvino nekukurumidza chaiko. Isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe mutendi wose. Neanoayo mawiricheya asitina vanhu. Nhoo idzo, isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe munamate. Baba vekudenga, nemuzita raIshe Jesu Kristu, dai Satani akarasikirwa nesimba rake pakati pevanhu ava. Paanoona vakaremara, vane arthritis vakaremara vachigona kuuya vachipodzwa, zviite Ishe kuti vazvitende. Muzita raJesu, Satani ngaavasiye. Amen. Wese anotenda kwaari, anomugamuchira zvino semupodzi wako, simuka netsoka dzako. Muzita raJesu Kristu ugopodzwa. Amen.
Amen.
Ezo kaizo, mumwe nemumwe wawa simuka. Gati imbei rumbidzo kwaari. Simu zaima okwenyu mumupe rumbidzo. Madzi changa mire, tinoda kuona Jesu. Ndiye mumwe chete zuro. Nasi nekusingaperi. Hambo kundikana. Ndiye mwanakomana wamwari wekusingaperi. Uye hambo faka kundikana. Tenda kwaari nemoyo wako wese. Upodzwe. Simuka uende kumba.